This message, Without Money or Without Price, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, 2nd August 1959, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Maridzo ii, pasina mari kana pasina mubhadharo, ni hama William Marion Branham, yakaparidzwa svondo mangwanani 2 Nyamavhuvhu 1959 pa Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA.
It's certainly a privilege to be back at the tabernacle this morning. I'm just wondering, Brother Neville said that many could not hear in the back. Can you hear me pretty good now back there? Is all right? All right. I'm little, so I have to make a lot of noise so people know I'm around.
Mukana chaiwo kudzoka kutabanakeri mangwanani ano. Handisi kungoziva, hama Neville vataura kuti vazhinji vanga vasinganzwi kumashure. Munokwanisa kundinzwa zvakanaka here zvino? Shure uko. Zvose zvakanaka here? Zvakanaka. Ndiri mudiki, saka ndinofanira kuita ruzha rwakawanda kuti vanhu vazive kuti ndiripo. Saka.
I remember one time when I was working at the public utilities, I coming up the step and I used to wear great big shoes with hobnails in them from walking on the high lines.
Ndinorangarira imwe nguva pandaishanda ku public utilities. Ini ndichikwira mastepisi ndaimbopfeka bhutsu hombe dzakakurisa dzine zvipikiri zvepasi madziri kubva mukufamba kune matambo makuru emagetsi.
And I was coming up the steps and Mrs. Ehalt, which is a friend of mine, was at the switchboard. I'm sure Mr. Ginther there would recognize her pretty well.
Zvino ndakanga ndichiuya ndichikwira mastepisi uye mai Ehalt. Vanhu vashamwari yangu vanga vari paswitchboard. Ndine chokwadi vaGinther avo vanovaziva zvakanyanyisa.
So Edith said, Billy, you make the most noise to be such a little fella that I ever seen. Stomping these big hobnails coming up the steps. I said, well, Edith, I'm so small I have to let everybody know I'm around. Make a lot of noise.
Saka Edith akati, Billy, iwe unaita ruzha rwakawandisa uri munhu mudiki akadai. Andati ndamboona ndichitsika zvipikiri zvikuru izvi ndichikwira mastepisi. Ndakati, zvakanaka Edith, ndiri mudiki zvakanyanya, ndinofanira kuita kuti munhu wese azive kuti ndiripo. Ndinoita ruzha ruzhinji.
Well, I would just went in to call. Brother Neville had told me that our good friend Brother Roy Roberson is away from the service this morning on the account of being sick. He got an embedded tooth that's caused an infection and give him some fever. And he's to have it pulled, I think, right away.
Zvakanaka. Ndambopinda mukati kuti ndifone. Hama Neville, vanga vandiudza kuti shamwari yedu yakanaka, hama Roy Roberson, vari kure neshumiro mangwanani ano, nechikonzero chekuti vari kurwara. Rava vane zino risina kubuda zvakanaka. Zvakakonzera utachiwana uye zvikavapa fiviri. Uye vari kuzoita kuti ribviswe. Ndinofunga nekuchimbidzika.
And Roy has been like a father to us here.
Amen.
And we love him. And I said, Brother Roy, I'm going in now, just in a few minutes, to the service. I said, I'm going to ask the church that we'll all pray for you this morning. And tomorrow, when he's going over to have this taken care of, the tooth has grown crooked or something been embedded wrong, and you have to cut it out and taken it out.
Zino Roy, anga akaita sababa kwa tiri pano, uye tinomuda. Zino ndati, hama Roy, ndiri kupinda iye zino mumaminitsi mashoma, mushumiro. Ndati, ndiri kunokumbira kereke kuti tose tikunamatire mangwanani ano. Uye mangwana, pavari kuenda ikoko kuti iro rishandwe naro. Zino racho rakakura, rakatsveyama, kana zvakadaro. Rakakura zvisirizvo. Zvino vanofanira kutoricheka uye voribudisa kunze.
Brother Roy is a veteran, as you all know, from the Second World War that just been shot to pieces. And if it had not been for the goodness of God, he wouldn't even live.
Hama Roy, igambare muhondo, sekuziva kwenyu mose, kuva muhondo yepasi rose yechipiri. Uko vakapfurwa kuita zvidimbu. Uye, dai kwakanga kusiri kunaka kwa Mwari, vangadai vasina kana kumborarama.
He was laid out among the dead for a long time. Arms blowed out in here and legs blowed out and both main nerves killed. And the doctor said if he ever lived, he'd never walk a step.
Vakanga vakaradzikwa pakati pevafi kwenguva yakareba. Maoko akapfurwa mukati muno. Makumbo akapfurwa. Uye tsinga huru mbiri dzafa. Zvino chiremba akati, kana akazorarama, hambofamba nhanho imwe.
By the grace of God, he works every day, climbing and everything. God's been good to him because he is a good man, and we love him.
Nenyasha dzamwari, vanoshanda mazuva ose, vachikwira nezvose. Mwari vanga vakanaka kwavari, nokuti ivo, munhu akanaka. Uye, tinovada.
And we're not all... If we live right, that doesn't mean that we are immune from troubles. Frankly, it means that all troubles are directed our way. For many are the afflictions of the righteous, but God delivereth him out of them all. That's the glorious part.
Zvino isu, hati, tisi tose, kana tikararama, zvakanaka. Hazvireve kuti hatichawirwi nematambudziko. Chaizvo izvo, zvinoreva kuti matambudziko ose, akanongedzwa munzira yedu. Nokuti matambudziko ewakarurama mazhinji, asi Mwari anomudzikinura kubva maari ose. Ndicho chikamu chakanakisa.
So we are going to ask just special prayer this morning for Brother Roy. I wonder if there's any in here yet would like to be prayed for, would like to be remembered in a word of prayer if they just raise their hands.
Amen.
All right, that's fine. Let's just stand just a moment, if you will, while we pray.
Saka, tinoda kungokumbira muna mato wakatsaurwa mangwanani ano, kuitira Hama Roy. Handizive kana pane mumwe muno, zvichida, anoda kunamatirwa, anoda kurangarirwa, mushokore muna mato, kana iwa vakangosimudza maoko avo, zvakanaka, ndizvozvo, ngati ngomirai kwenguva shoma.
Lord, we come today at the beginning of the Sabbath, and the sun is just taking its course now to fly across the world to bring light and life to those things which it is ordained to do so.
Ishe. Tinouya nhasi pakutanga kwesabata, apo zuva richitora gwararo zvino, kuti ribururuke richipfuura nepasi rose, kuti riunze chiedza neupenyu kuzvinhu izvo zvarakagadzwa kuti riite.
And at the beginning of the service, which we are a portion of your church, that's been called to hold forth the healing services. Physical healing for the body.
Zvino, pakutanga kweshumiro, apo, tirichikamu chekereke yenyu, yakadanwa kuti ibate shumiro dzekupodzwa, kupodzwa kwepanyama kwemutumbi.
To fulfill the wishes and desires of our blessed Lord, who was wounded for our transgressions, and with his stripes we were healed.
Kuzadzisa zvido nezvishuo zvasho wedu akaropafadzwa. Uyo akakuvadzirwa kudarika kwedu. Uye nemavanga ake, takapodzwa.
And we would ask at the beginning of the service as it begins to take its wings and songs and our hearts begin to be lifted up. That we would remember this morning, Lord, our dear precious brother Roy Roberson. Your humble servant.
Zvino tinokumbira pakutanga kweshumiro, pairi kutanga kubururuka munziyo uye moyo yedu yotanga kusimudzirwa kuti tigokwanisa kurangarira mangwanani ano, Ishe, hama yedu inodikanwa, inokosha Roy Robertson, muranda wenyu akazvininipisa.
And we know that you spared his life on the battlefield, and you've been good to him. And today he's suffering with affliction that he could not attend church.
Uye tinoziva kuti, imi makachengeta upenyu hwavo, vari kuhondo, uye imi manga makavanakira. Uye nasi, vari kutambudzika neurwere, zvekuti havana kukwanisa kuuya kukereke.
Lord, while they were praying in the house of John Mark, there was an angel came down into the prison house where Peter was in bondage. There opened the doors mysteriously and let him out.
We Ishe, vakati vachinamata mumba ya Johane Mako, pane mutumwa akadzika muimba yetirongo umo Petro aive muhusungwa. Ipapo akavhura mikova, zvisinganzwisisike, ndokumutungamira kubuda kunze.
Oh Lord, thou art still God.
Amen. Amen.
Those angels are at your command this morning. We pray, Lord, that while we're praying here in the house of God, that the angels will go down to Brother Roberson's house.
Oh, Ishe, imi muchiri mwari. Ngirozi idzodzo dzichiri pakurayira kwenyu mangwanani ano. Tinonamata, Ishe, kuti patiri kunamata muno muimba yamwari, kuti ngirozi dziende zasi kuumba kwehama Robertson.
His desire is to be at his place here, but affliction has held him down, and may the angels of God deliver him, make him well, so he can take his place again at the house of God.
Chishuo chavo, ndechekuva panzvimbo yavo pano, asi kutambudzwa kwavabata, uye dai ngirozi dzamwari dzavadzikinura, dzavapodza, kuti vatore nzvimbo yavo zvakare muimba yamwari.
There are others who has come to difficult. They've been sick, and we've seen an elderly woman as she was about to take her seat raise her hands when she was toddling on her feet.
Pane vamwe vauya kubudikidza nemukuomerwa vanga vachirwara. Uye taona mudzimai wechikuru panga ava kuda kugara panzvimbo yake asimudza maoko ake panga achidzadzarika netsoka dzake.
She's come to the house of God to be healed. Grant, Lord, that she'll go out walking with the spring and youth of a young woman.
Auya kuimba yamwari kuti azopodzwa. Zviite Ishe kuti abude ave kufamba nekamufambiro kehudiki wemudzimai wechidiki.
All others who raise their hands, many of them went up, cause it is written, as has been formerly quoted, many are the afflictions of the righteous, but God delivereth him out of them all.
Vamwe vose vasimudza maoko avo. Mazhinji avo asimuka. Nokuti zvakanyorwa, uye zvakambotaurwa kare. Matambudziko ewakarurama mazhinji, asi Mwari anomudzikinura kubva pane ose.
May we fly away today into faith, the arms of faith that will deliver us from all sickness and affliction. When the service is ended, may there not be a feeble one in our midst.
Daita bururuka nasi tichipinda mukutenda. Maoko ekutenda. Ayo, achati dzikinura kubva mukurwara kose, pamwe nekutambudzwa. Kana shumiro yapera, ngapashaiwe ane hutera pakati pedu.
Grant, Lord, that every unbeliever will become a believer. And as we meditate upon thy word, may the Holy Spirit take it and put it into our hearts and there water it until it becomes the fruit of the word. Do this for us, Lord, as we humbly bow our heads and ask it in Jesus' name. Amen. May be seated.
Itai Ishe, kuti asingatendi wese ave mutendi. Zvinopatiri kufungisisa pamusoro peshoko renyu, dai mweya mutsvene waritora, woriisa mumwoyo yedu, uye ori diridza imomo kusvikira rava chibereko cheshoko. Zviite izvi kwatiri Ishe, apo tichikotamisa misoro yedu mukuzvininipisa uye tichizvikumbira muzita raJesu. Amen. Mungagare henyu pasi.
just before entering the message of the service for this morning, I'd like to bear on your minds a little closer if there's any of you that have vacations and would want to attend one of the services that will be held in Middletown, Ohio, beginning Monday week. It'll be at the campgrounds.
Tisati tapinda mumharidzo yeshumiro yemangwanani ano. Ndinoda kuti zvigare mupfungwa dzenyu nepedyo zvishoma. Kana pane vamwe venyu vane nguva yekuzorora, uye muchida kuuya kune imwe yeshumiro idzo dzichaitirwa ku Middletown, Ohio, kutanga nemuvhuro kwesvondo dzichava panzvimbo yematende yekuzororera.
Do you know just the name of the campgrounds, Gene? Brother Sullivan, Middletown's a small city, I suppose, about like Jeffersonville here. It's a basketball center. Brother Sullivan is a pastor there, any one of the full gospel churches, which there are 60-some-odd cooperating in this meeting, will be able to tell you where the campgrounds are.
Munosiva here, zita renzimbo yematende, yekuzorora, ijin. Hama Sullivan, Middletown, iguta diki, dinofunga, rakada kuita se Jeffersonville kuno. Muzinda we basketball. Hama Sullivan, ndiye mufudzi ikoko. Kana imwe yemakereke efull gospel, zokuti kune makumi matanhatu neanoraudzira ari kubatana mumusangano uyu, vanokwanisa kukuudzai kuti nzvimbo yematende yekuzororera iyi iri papi.
And there will be many cottages on the campground, so I'm told, to take care of the people who would like to come. And the meetings will begin Monday through Saturday, 6 days. It will not be on Sunday because of the other churches that they can go have their regular services.
Uye pachave nedzimba duku dzekugara panzvimbo yematende iyi. Ndokuudzwa kwandakaita pokuchengetera vanhu vangade kuuya. Zvino misangano ichatanga muvhuro kusvika mugovera mazuva matanhatu, uye kunenge kusina nesvondo nokuda kwemamwe makereke kuti vaende vave neshumiro dzavo dzemazuva ose.
Perhaps there'll be healing services or prayer for the sick each night, and everyone's invited. And that'll begin on August the 10th through the 15th, Monday through Saturday.
Zvichida kuchava neshumiro dzekupodza kana kunamatira vanorwara usiku hoga hoga. Zvino munhu wose anokokwa, uye iwo uchatanga musi wa 10 nyamavhuvhu kusvika musi wa 15 muvhuro kusvika mugovera.
And if you're having vacation and have your vacation coming up and you'd wish to spend it in such a way, well, we'd sure be glad to have you.
Zvino kana wanga uine zororo, uye uine zororo rako riri kuuya, uye uchida kuripedza nenzira yakadai, zvakanaka, zvechokwadi tingafara kuva newe.
I would also encourage all those who has not been baptized in Christian baptism to remain this morning and think it over and be ready for the baptismal service, which will follow in about 45 minutes now, I suppose. That'll be here at the church.
Ndinokurudzirawo zvakare vose vasina kubhabhatidzwa murubhabhatidzo rwechikristu kuti vasare mangwanani ano, uye vafungisise pamusoro pazvo, uye vagadzirire shumiro yerubhabhatidzo ichatevera mumaminitsi angaita makumi mana nemashanu zvino. Ndingadaro, izvi zvichange zviri pano pakereke.
We're very prone to encourage people to be baptized in Christian baptism, knowing that it is essential unto salvation. For it was written by our Lord, his last commission to the church.
Tinekatsika kekukurudzira vanhu kuti vabhabhatidzwe murubhabhatidzo rwechikristu, tichiziva kuti rwakakosha kuitira ruponeso. Nokuti zvakanyorwa naShe wedu, kutuma kwake kwekupedzisira kukereke.
Or as he commissioned the church last, he said, go into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. Amen. So we know that it is essential that we are baptized by immersing.
Kana kuti, sekutuma kwa akaita kereke, pakupedzisira, akati, endai pasi rose, uye muparidze vangeri kuchisikwa chose. Uye anotenda, uye akababatizwa, achaponeswa. Saka tinoziva kuti zvakakosha chose, kuti tibabatidzwe nekunyikwa mumvura.
And we will be happy to render this service to you, to anyone who is convicted in their heart that Jesus Christ is the Son of God, that he died to save sinners, and you were one that he died to save. And would like to come and be baptized into the name of Jesus Christ for the remission of your sins.
Uye tichafara kuita basa iri kwamuri. Kana ani hake, agutsikana mumoyo make kuti Jesu Kristu, mwana komana waMwari, kuti iye akafa kuti aponese vatadzi. Zvino iwe, ndiwe wacho, waakafira kuti aponeswe. Uye ushida kuuya kuzobabatidzwa muzita ra Jesu Kristu, kuti uregererwe zvivi zvako.
Saying to the world that you believe that your sins are remitted, and that you are now going to become a disciple of the Lord Jesus to take your stand.
Uchitaura kunyika kuti iwe unotenda kuti zvivi zvako zvakaregererwa. Uye kuti wava kuzova zvino mudzidzi waIshe Jesu. Uchimira nesarudzo yako.
If you have no church to go to, we'd be glad to have you to fellowship with us. We have no members here. It's an open tabernacle for all the body of Christ of every denomination. We stand as an interdenomination.
Kana usina kereke yekuenda, tingafara kuva nemi kuti muwadzane nesu. Hatina nengo pano, itabanakeri yakazaruka kumutumbi wese wa Kristu wemumasangano ose. Tinomira tichisanganisira masangano ose.
And we open doors to all peoples, no matter who they are, color, race, or creed, everybody's welcome. Whosoever will, come. And if you have no other church, we'd be glad for you just to come and fellowship with us.
Tinozarura mikova kuvanhu vose, zvisinei kuti ndivanani, ruvara, rudzi, kana chitendwa, munhu wese anogamuchirwa. Ani nani anoda, uya. Zvino kana usina imwe kereke, tingafare nekuda kwako kungouya kuzowadzana nesu.
There's nothing to join. Just come right in when the doors is open and fellowship with us. That's all you need. Just come like that.
Hapana chekujoina. Ingouya mukati kana mikova yazaruka. Uye, uyanane nesu. Ndizvo chete zvaunoda. Ingouya wakadaro.
Come with an open heart. Put your shoulders to the wheel and help us as we press forward for the kingdom of God's sake. For we do believe that the hour is soon at hand, that when all things that was spoke of in the Bible will be fulfilled.
Uya nemoyo wakazaruka. Isa mapendekete ako paviri. Uye watibatsira patiri kumanikidzira mberi nekuda kweumambo hwaMwari. Nokuti tinotenda kuti nguva yava pedyosa yokuti zvinhu zvose zvakataurwa muBhaibheri zvichizadziswa.
No doubt but many of you read Khrushchev's his statement to the UN the other day, as it was quoted to me from a Canadian paper by a friend.
Pasina kupokana, vazhinji venyu makaverenga chaKhrushchev chitaurwa chake kuUN rimwe zuva, sekutaurwa kwazvakaitwa kwandiri mupepa rekuCanada neShamwari.
He said, if there be a God, he's ready to wipe and clean out the temple again with you capitalists like he did in the beginning.
Amen.
So now you can read between the lines. He's ready to wipe the temple out again.
Akati, kana kuna Mwari, agadzirira, kutsvaira nokuchenesa temberi zvakare nemi makapitalist, sezvaakaita pakutanga. Saka zvino, munokwanisa kuverenga pakati pemitsara. agadzirira kuchenesa temberi zvakare.
Nofla communist would have to say a thing like that. He had something on. That's right. It was the capitalist in the beginning that caused the trouble. We are the capitalists.
Uye zvinotyisa kuti mukomunist anga taura chinhu chakadaro. Anga ane chimwe chinhu kunyangwe hazvo. Ndizvozvo vanga vari makapitalist pakutanga vakakonzera dambudziko. Ndisu makapitalist.
I heard our dear beloved pastor, Brother Neville, make a remark on his television or radio cast the other morning that just went over and over in my mind. I just can't forget it. I quoted it to a friend of mine last night.
Ndakanzwa mfudzi wedu akakosha anodikanwa hama Neville vachiita chitaurwa pa television yavo kana panefe nyuro yepa wireless mamwe mangwanani. Izvozvo zvakaramba zvichingodzokorora zvichidzokorora mupfungwa dzangu. Handikwanise kuzvikanganwa. Ndakazvitaura kune imwe shamwari yangu usiku hwapfuura.
And that was this, that there will, after the taking away of the Holy Spirit out of the earth, that formal church religion will go right on not knowing the difference. Did you ever, how many heard that? Wasn't that astounding?
Uye, zvanga zviri izvi, kuti kuchava mushure mekunge mweya mutsvene wabviswa, kubva panyika kuti machechi ezvinamato etsika achaenderera mberi asingazivi musiyano. Wakambodaro here, vangani vakanzwa izvozvo? Zvakanga zvisingashamise here?
They don't know the Holy Spirit, so they won't know when it's gone, and they'll just be going right on just the same. When the last one is sealed into the body of Christ, they'll still be going on trying to bring converts to it, because they don't know what it is. And their formal religions will continue on just like they were.
Havazivi mweya mutsvene, saka havazozivi kana waenda. Uye vacharamba vachingoenderera mberi zvimwe chete. Kana wekupedzisira asimbiswa mumutumbi waKristu, vacharamba vachienda mberi vachiedza kutendeutsa vanhu kwauri, nokuti havauzive kuti chii. Zvino zvinamato zvavo zvetsika zvichaenderera mberi sezvazvaingove.
Now it may not sink into you like it did to me, but that was really an astounding statement. That they'll be so far away just in religious rituals until they will not miss the Holy Spirit because they don't know what it is to begin with.
Zvino, zvinogona kutadza kupinda mauri sezvazvakaita mandiri. Asi, zviro kwazvo chaive chitaurwa chakasimba. Kuti, vanenge vari kure kure kwazvo, vangori mune zvinoitwa zvezvinamato. Kusvikira havaoni kusavapo kwemweya mutsvene, nokuti havauzive kuti chii kutanga kwacho.
God have mercy on us. Brother, I'd like to live in this life in my desire, till if even the least bit of his grieving, I'll know it in my heart. If I should do something that would grieve him, I'd be able to feel it just in a moment.
Mwari, ivai netsitsi kwatiri. Hama, ndinoda kurarama muhupenyu huno. Uye chishuo changu kusvikira kunyangwe kana kugumbuka kwake kudukusa. Ndinokuziva mumwoyo mangu. Ndikaita chimwe chinhu chinozomugumbura. Ndinozokwanisa kuzvinzwa muchinguva ichocho.
Let alone his absence, I don't want to be here when he's not here. I want to be gone then. Yes, sir. For there'll be no blood on the mercy seat. It'll be dark and smoky and black. The sanctuary will have no lawyer there to plead our case at that time.
Ko, kuzoti kusavapo kwake, handidi kuve pano kana iye asiri pano. Ndinoda kunge ndaenda ipapo, hongu changamire. Nokuti panenge pasisina ropa pachigaro chetsitsi. Panenge, pane rima, uye pane chiutsi, uye pari patema. Nzvimbo tsvene inenge isisina gweta ipapo kureverera nyaya yedu panguva iyoyo.
You know the scripture says that? The sanctuary was smoking. There was no blood on the mercy seat. Then it's judgment.
Munoziva gwaro rinotaura izvozvo? Nzvimbo tsvene yaiva nechiutsi. Pakanga pasina ropa pachigaro chenyasha. Zvino kwava kutongwa.
If the Lord shall sometime this early fall give us a few nights revival, I just made it my mind I want to take that book of Revelations for a study on it. Just go right down through that book of Revelations on it.
Kana Ishe vakadaro, imwe nguva mukutanga kwematsutso ano, vakatipa husiku hushoma hwerumutsiriro. Ndatsunga mupfungwa dzangu, ndinoda kutora bhuku riya razvakazarurwa kunzvera pariri, kungoenda tichipinda nemubhuku riya razvakazarurwa tichienda.
Now, today I know that there's many comes in to be prayed for, and my office was closed today or this week, and some of the people that come in didn't get a chance to be prayed for out there because that the boys were gone off for a day or so to rest.
Zino, nasi ndinoziva kuti pane vazhinji vauya kuzonamatirwa. Uye ofisi yangu yanga yakavharwa nhasi kana kuti svondo rino. Zino, vamwe vanhu vanga vauya havana kuwana mukana wokunamatirwa kunze uko. Nokuti vakomana vanga vaenda kwezuva kana zvakadaro kunozorora.
They have a lot of work to do. Their own work plus the tabernacle work and my phone calls and everything, it soon gets you on your nerves.
Vane basa rakawanda rekuita. Basa ravo pachavo nebasa repatabhanakeri. Uye nenhare dzangu nezvose zvinokuisa pakusagadzikana nokukasika.
And so then that's the reason I know I have to get out somewhere once in a while and do something different. And I know they do too. So they call me and I said, I think it'd be all right.
Uye saka, ndicho chikonzero. Ndinoziva, ndinofanira kuenda kunze kune imwe nzvimbo. Apo neapo. Uye, ndoita chimwe chinhu chakasiyana. Uye ndinoziva, vanodarowo zvakare. Saka, vakandidana, ndikati, ndinofunga kuti zvakanaka.
And we're going to pray for the sick in a few moments, and I thought we'd read some from the Word of God. If you have your Bible now, let us turn to the book of Isaiah. I like to see you get your book and read it.
Zino, tichanamatira vanorwara munguva shoma. Zino, ndafunga, tichagona kuverenga zvimwe kubva mushoko raMwari. Kana une Bhaibheri rako, zvino, ngativhurei mubhuku raIsaya. Ndinoda kukuona uchitora bhuku rako uchiriverenga.
I read, I have no more than just one or two words we read, yet it's God's eternal, immortal word. It can never pass away. 55th chapter of Isaiah. Topic, the everlasting salvation.
Ndinoverenga. Kana iwe usina, kana shoko rimwe kana maviri, patiri kuverenga zvakadaro. Iri, ishoko raMwari remuna zienda na kuenda. Risingafi. Haritongo pfuri. Chitsauko 55 cha Isaya. Musoro, ruponeso, rusingaperi.
Ho, everyone that thirsteth, come ye to the waters. And he that has no money, come ye, buy and eat. Yea, come buy wine, milk, without money and without price.
Ho, imi mose mune nyota, uyai kumvura zhinji. Uye, no asina mari, uyai mutenge mudye, zviro kwazvo uyai, mutenge waini, mukaka pasina mari, uye pasina mubhadharo.
Why do you spend money for that which is not bread, and your labor for that which satisfieth not? Hearken diligently unto me, and eat ye that which is good, and let your souls delight itself in fatness.
Munoparadzireiko mari muchitenga zvisati zviri zvokudya. Uye, nesimba renyu, kune izvo zvisingagutsi. Nditererei zvakanaka, uye mudye zvakanaka, uye mweya yenyu ngaifadzwe mune zvakakora.
Incline your ear and come unto me. Hear, and your soul shall live. And I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David.
Rereka inzeve yenyu, muuye kwandiri. Inzwai, uye mweya yenyu, ichararama. Zvino ndichaita nemi sungano isingaperi. Kunyangwe nyasha dzechokwadi dzaDavhidhi.
I'd like to speak to you just for a few moments on the subject without money or without price.
Ndinoda kutaura kwamuri kwenguva shoma pachidzidzo pasina mari kana pasina mubhadharo.
There is so many entertaining things of our days. There's so much to entice people to what we would call pleasures. And it's for all peoples, all ages.
Pane zvinhu zvizhinji zvinonakidza zvemazuva edu. Pane zvizhinji zvinonyengedza vanhu izvo zvatingati mafaro. Uye ndezvevanhu vose mazera ose.
There are the enticements for the young people. The modern dances and the rock and roll parties and the music that they have, it goes with it, and it's all enticing for entertainment.
Pane zvinonyengera vezera rechidiki, madanzi echimanje manje, uye nemapati erock and roll. Nime manzi, yavanayo, inoenderana nazvo. Zvino zvose, zvinonyengera kuti, vanakidzwe.
I don't care how good a home a child has been brought up in, and how it's been taught to do right. If that child hasn't accepted the experience of the new birth, rock and roll music catches his attention just as quick as he hears it.
Handina basa nazvo kuti imba yakanaka sei mwana yaakarererwa mairi. Uye kuti akadzidziswa zvakadini kuita zvakanaka. Kana mwana iye asina kugamuchira chiitiko chekubarwa patsva umanzi werock and roll unomubata ipapo paanongounzwa.
Because in him is born in him by nature a carnal spirit. And the power of the devil is so great today till it catches that spirit of that little one.
Nokuti maari, makaberekwa maari, nemasikirwo, mweya wenyama. Uye, simba radiabore, rakakura kwazvo nhasi, kusvikira rinobata mweya iwoyo wemudiki iyeye.
How much more will it do to the old man that has rejected the new birth? Because only as your life is changed and you've been converted and born anew into the kingdom of God, your nature will still be of the things of the world. No matter how religious you are, unless that has been changed in you.
Zino. Zino zvoita zvakawedzera zvakadii kuvakuru. Zino vakaramba kuberekwa patsva. Nokuti kunze bedzi kana upenyu hwako washandurwa uye watendeuka pamwe nekuberekwa patsva muumambo hwaMwari, hunhu hwako hunoramba huri hwezvinhu zvenyika zvisinei kuti unoita zvekunamata zvakadii kusvikira izvozvo zvashanduka mauri.
You can worship and be religious, but still that will have some kind of a drawing power to you. Because this old man of sin and his desires is not dead in you yet. But once let Christ take the throne in your heart, those things don't bother him. It is so much greater.
Unokwanisa kunamata, uye, wova wezvinamato, asi zvakadaro izvozvo, zvinenge zvine simba rinodhonza kwauri, nokuti munhu wekare uyu wechivi, nezvishuwo zvake, haasati afa mauri nazvino. Asi kamwe, wangotendera Kristu kutora chigaro mumwoyo mako, zvinhu izvozvo hazvina basa, izvi zvikuru zvakanyanya.
I cannot mention the man's name because I can't think of his name now, but many of you will remember him. They say there was an island where that the man would go in ambush and the women would come out singing.
Handikwanise kutaura zita remunhu wacho, nokuti handikwanise kufunga zita rake zvino. Asi vazhinji venyu munomurangarira. Vaiti, pane chitsuwa kwa yendwa nevarume vachiwandira zvino madzimai aizobuda kunze vachiimba.
And their songs were so tantalizing that the sailors passing by in the ships would come in, and then the ambush soldiers would catch the sailors off a guard and slay them.
Uye nziyo dzavo dzaikwezva kwazvo zvokuti vatyairi vezvikepe vachipfuura ikoko muzvikepe vaiuya mukati zvino masoja anenge akawandira vai vaizovabata vatyairi vezvikepe ava vakavarairwa uye vovauraya.
And a certain great man wanted to pass by, and he had his sailors to tie him to a mast pole and put something in his mouth so he could not scream, and put plugs in his sailors' ears so they could not hear, and sailed by to hear it.
Zvino, mumwe munhu mukuru aida kupfuura nepo, akaita kuti vatyairi vake vechikepe vamusungirire pabango remuchikepe, uye ndokuisa chimwe chinhu mumuromo wake kuti asadanidzire, uye ndokuisa zvinodzira nzeve dzevatyairi vake vechikepe kuti vasanzwe, wofamba vachienda neko kuti anzwe.
And the women came out dancing and screaming and singing, and oh, it was so great till he turned the hide on his wrist, screaming to his sailors, "Turn in, turn in!" But they couldn't hear him. They had plugs in their ears.
Zvino vakadzi vakabuda vachitamba, uye vachidanidzira nekuimba, uye oh, zvainakidza kwazvo kusvikira akazvisura maoko achidanidzira kuvatyairi vake vechikepe, "Pindai, pindai!" Asi havana kumunzwa, vaiva nezvinodzira nzeve.
And then he sailed to a certain place where they was to untie his hands, and he was to take the plugs from their ears.
Zvino akatyaira kuenda kune imwe nzvimbo apo vaifanira kumubvisa kana kusunungura maoko ake uye ozovabvisa zvinodzira nzeve dzavo.
There, when walking on the streets, he heard a musician that was so far supreme to that down there that when he passed by again, they said, "Oh, great rover, shall we tie you to the mast pole again?" He said, "No, just let me loose. I've heard something so much greater till that'll never bother me no more."
Ipapo paaifamba mumigwagwa, akanzwa airidza mumhanzi, "Wanga uri wepamusoro nekure pane uya wekuzasi uko." Kusvika paakapfuura nepo zvakare, vakati, "Oh, mutungamiri mukuru, tokusungirirai pabango zvakare here?" Akati, "Kwete, ndisiyei ndakasununguka. Ndakanzwa chimwe chinhu chikuru nokupfuurira kusvika izvi. Hazvichandinetsa zvakare."
Amen. That's the way it is to a born again Christian.
Amen.
They found something so much greater than the rock and rolls and the entertainments of this world.
Amen.
They are entertained by the Holy Spirit.
Amen.
And it's so much greater Because the world is dead to them.
Ndizo zvazviri kumuKristu akaberekwa patsva. Vakawana chimwe chinhu chikuru kudarika rock and roll. Nemifaro yenyika ino. Vanofadzwa nemweya mutsvene. Mukuru zvakanyanya kusvikira nyika yakafa kwavari.
But when you go to this cheap entertainment, you must remember that you got to take lots of money. The young fellow who takes his girlfriend to these parties and these dances and so forth is going to pay great lot of his week's earnings.
Asi, kana ukaenda kumafaro asina maturo aya, unofanira kurangarira kuti unofanira kutora mari yakawanda. Mukomana wechidiki anotora shamwari yake yechisikana kumitambo iyi nemadanzi aya nezvakadaro. Achazobhadhara pakuru pamuhoro wake wepavhiki.
And the old people who try to find pleasure in going to the beer parlors to drink away their sorrows of the week, they're going to have to pay great money.
Uye nevanhu vakuru vanoedza kuwana mufaro mukuenda munzvimbo dzekunwira doro kuti vanwe vabvise matambudziko avo evhiki, vanotofanira kubhadhara mari yakawanda.
And what do they get from it? They don't get nothing but heartache. And remember, you've got to settle up with God someday for it. And the wages of sin is death.
Zino, vanowanei kubva pazviri. Hapana chavanowana kunze kwemarwadzo emoyo. Zino, rangarira. Unofanira kupedzerana naMwari rimwe zuva nokuda kwazvo. Uye mubhadharo wechivi, rufu.
You don't make nothing here on earth by it. It's a false mirage. Drinking will only add sorrow. Sin will only add death upon death. Your final check will be separation from God eternally into the lake of fire. And you cannot gain anything but lose.
Hapana chaunowana panyika nazvo. Chinhu chenhema chisipo. Kunwa kunongowedzera kusuwa. Chivi chinongowedzera rufu pamusoro perufu. Magumo azvo kupatsanurwa kubva kuna Mwari nokusingaperi uchipinda mudziva remoto. Uye hapana chaunowana asi kurasikirwa.
Then God comes and asks the question, why do you spend your money for those things that satisfies not? Why do you do it? What makes man want to do it?
Zvino Mwari anouya obvunza mubvunzo. Sei uchipedzera mari yako kuzvinhu izvo zvisingagutsi? Sei uchiita izvozvo? Chii chinoita kuti vanhu vade kuzviita?
They spend all that they've got and all that they can earn to buy drinking, to clothe some woman that they run with, or some kind of a worldly, lustful pleasures.
Vanopedza zvose zvavanazvo, zvose zvavanokwanisa kuwana, kutenga zvokunwa, kuti vapfekedze mumwe mukadzi wavanofambidzana naye, kana imwe mhando yemafaro emunyika ane ruchiva.
But we are told in the Bible and are bid to come to God and to buy eternal joy and eternal life without money or without price.
Asi, takaudzwa mubhaibheri, uye takadaidzwa kuti tiuye kuna Mwari, zvino kuti titenge mufaro usingaperi nehupenyu husingaperi, pasina mari, pasina mubhadharo.
Those things cannot satisfy, and the end of them is eternal death. And it costs you all the money that you can muster together to be the big shot or the entertainer or the fun boy or whatever you might be, or the popular girl or whatever it is, it costs all you can get together to do that.
Zinu izozo hazigutsi uye magumo azo rufu rusingaperi. Uye zvino kutorera mari yose yaunogona kuunganidza pamwe chete kuti uve munhu mukuru kana anofadza vanhu kana mukomana wedambe kana chero chaungave kana musikana ane mukurumbira kana chiizvacho zvino kutorera zvose zvaunogona kuunganidza pamwe chete kuita izvozvo.
Dress in the very highest of dressings and do the things that the world does. Only to reap a check of eternal damnation. God said then, why?
Kupfeka zvipfeko zvepamusoro-soro. Uye nokuita zvinhu zvinoitwa nenyika. Kuzongokohwa chete mubayiro wekutongwa kusingaperi. Mwari akati zvino, sei.
What are we going to do at the day of judgment when we are asked, why did we do that? What's going to be our answer? What's going to be the answer to modern America? Who says that they are a Christian nation? And there's more money spent for whiskey in a year's time than there is for food.
Tichazoita sei pazuva rekutongwa, patichabvunzwa kuti sei takaita izvozvo. Mhinduro yedu ichava yekuti chii? Mhinduro yeAmerica yechimanje-manje ichava yekuti chii? Vanoti ivo inyika yechiKristu. Uye pane mari zhinji inopedzerwa kuwhisky pagore kudarika yechikafu.
Why spend your money for those kind of things? Yet the government would send you to penitentiary for $5 worth of taxes that you had sent maybe to some institution that wasn't correctly set in order to receive taxes to send some missionary overseas. We're going to be asked someday, why did you do it?
Sei muchipedza mari yenyu kuzvinhu zvemhando yakadaro. Zvakadaro, hurumende inokutumira kutirongo nokuda kwemadhora mashanu emitero awakatumira zvichida kune rimwe sangano risina kunyatsoiswa muhurongwa hwekugamuchira mitero kuti utumire mamishinari mhiri kwemakungwa. Tichazobvunzwa rimwe zuva, sei imi makazviita?
We are a Christian nation and billions are sent to those people over there that we're trying to buy their friendship. Now they're turning it down. No wonder Khrushchev said, if there is a God, he'll sweep his palace clean again.
Tiri nyika yechiKristu. Uye, mabirioni anotumirwa kuvanhu avo mhiri uko. Vatiri kuedza kutenga ushamwari hwavo. Zvino, vari kuhuramba. Ndosaka Khrushchev akati, kana kuna Mwari, achatsvaira muzinda wake kuti uchene zvakare.
The heathens can make such statements to bring shame upon us. What a ridiculous thing it is. And we call ourselves Christians.
Vahedheni, vanogona kuita zvitaurwa zvakadaro, kuunza kunyadziswa kwatiri. Chinhu chisina maturo zvakadii. Uye, tozviti maKristu.
God said, come by eternal life. Without money, without price.
Amen.
Life to live forever. And we turn our backs on it and laugh in his face. What are we going to do on that day? What's going to be?
Mwari akati, uyai mutenge upenyu husingaperi, pasina mari. Pasina mubhadharo, upenyu hwekurarama nokusingaperi. Uye tofuratira misana yedu kwahuri toseka muchiso chake. Tichazoita sei pazuva iroro? Chii chichazoitika?
If God gives us things to do and gives us money and makes us the richest nation under the heavens, then God's going to ask, what did we do with it? with it. Why do we spend our money for things that satisfies not?
Kana Mwari akatipa zvinhu zvokuita uye otipa mari otiita nyika yakafumisa pasi pematenga. Zvino Mwari vachazobvunza kuti takaitei nazvo? Sei tichipedza mari dzedu kuzvinhu zvisingagutse?
Not only to a nation, but that'll be to individuals. From pennies to millions of dollars will each one be given.
Kwete kunyika chete. Asi, zviri kumunhu wega wega. Kubva kumakobiri, kusvika kumamirioni amadhora. Mumwe nomumwe achapiwa.
When men kill one another. I read an article just recently where two boys working in a hunting camp. One had five children, the other had two, and one of them had to be laid off.
Kana varume vachiurayana. Ndakaverenga chinyorwa nguva shoma yapfuura. Apo vakomana vaviri vaishanda mumusasa wekuvhima. Mumwe aive nevana vashanu. Mumwe aive nevaviri. Zvino mumwe wavo aifanira kusiiswa basa.
And one of the boys that had two children, or had five children, felt that he needed to work more than the one with the two children and went hunting with him and shot him in the back.
Zvino mumwe wavakomana akanga ane vana vaviri kana kuti aive nevana vashanu akanzwa kuti anoda basa kudarika mumwe akanga ane vana vaviri zvino akaenda kunovhima naye ndokumupfura kumusana.
Money. That's a kind of a nation. That's a kind of a feeling. That's a kind of a spirit that dominates the people. And you can see how essential that the new birth has to be. You must be born again.
Amen.
It's got to be.
Mari, ndiyo mando yenyika, ndiyo mando yemanzwiro, ndiyo mando yemweya, yezvinotonga vanhu. Zvino, munokwanisa kuona kuti kuberekwa patsva kunofanira kunge kwakakosha zvakadii. Unofanira kuberekwa patsva. Zvino, fanira kudaro.
Come to me and buy without money.
Amen.
You can't say I didn't have the money. You don't need any money.
Amen.
It's freely given.
Uyai kwandiri, uye mutenge pasina mari. Haukwanise kuti, ndakanga ndisina mari. Haudikana mari. Zvino piwa pachena.
We are Americans are so prone to paying our way for everything. That's our slogan. We pay for things. We got money, flash our dollar bills. In other countries and so forth, it's poor.
Isu, vema America, tinekatsika kekubhadhara nzira yedu kuzvinhu zvese. Ndiyo sirogani yedu. Tinobhadharira zvinhu. Tine mari, tinoratidza mari dzedu dzemadhora kune dzimwe nyika. Nezvakadaro, dzakaromboka.
Walk in, you see the tourists come in, all in feathers and fine. Americans, cater to them. That stuff is filthy lucre in the sight of God.
Amen.
That will not buy our way to heaven. But everything in America, we got to pay our way.
Ukafamba uchipinda, unoona vashanyi vachipinda mukati. Vose, vachiratidzika zvakanaka. Vema America, vanovatsigira. Zvino izvozvo, imari ine tsvina pamberi paMwari. Iyoyo, haitengi nzira yedu kuenda kudenga. Asi, zvinhu zvose muAmerica, tinofanira kubhadhara nzira yedu.
You go to the restaurant, and you eat your dinner. And if you don't put money on the table to tip that waitress, there's a frown comes on the face. After she's paid by the company she's working for her.
Unoenda kwekudyira. Uye wodya kudya kwako kwemanheru. Zvino kana ukasaisa mari patafura, kutonyora weta wechikadzi. Pane kufinyama kunouya pachiso, mushure mekunge achibhadharwa nekambani yaari kushandira.
And that had better be at least 10% or better of your bill. If you don't, that waitress will look down upon you as a skinflint or some kind of a miser. And she's getting her money. I think it's a disgrace and a shame to do it. I think it's poor judgment upon the nation. used to be good people, good places, wouldn't permit that. But it's all going into one big spirit.
Uye, iyoyo inotofanira kunge ichitangira pachikamu chegumi, kana kudarika pachikwerete chako. Kana ukarega, weta uyu, anokutarisira pasi semunhu, akaomera kana mumwe akaita semu munyimi. Apo iye, anenge achiwana mari yake. Ndinofunga kuti, zvaka shata uye zvinonyadzisa kuzviita. Ndinofunga, maonero asina kunaka pamusoro penyika. Zvaisimbova kuti, vanhu. Vakanaka, nzvimbo dzakanaka, havaitendera izvozvo. Asi zvose zviri kuenda mumweya mukuru mumwe chete.
I was going on a trip, on a train in a porter. I had a little briefcase in one hand, a suitcase in the other, and my little shaving kit under my arm, and was walking.
Ndaienda parwendo nechitima. Zvino mutakuri wemabag. Ndainge ndine briefcase diki muruoko rumwe chete, nesuitcase kune rumwe, uye netsapo yangu diki yezvekugeresa pasi pehapwa yangu, uye ndichifamba.
The porter walked up, said, "Can I pack it for you?" I said, "Oh, I'm just going right there at the train, sir. Thank you very much. Just about, 30 yards." He said, "I'll take it." And he took the little thing and picked it up, walked on.
Mutakuri akauya kwandiri akati, "Ndingakutakurira here?" Ndakati, "Oh, ndiri kungoenda apo pachitima changamire. Ndinotenda zvakanyanya." Pangangoita, mayadhi makumi matatu. Akati, "Ndinotakura." Uye akatora chinhu chidiki, uye ndokuchitakura ndokufamba achienda.
Well, when he come on, I thought maybe I know what he was paid, but I would just give him a half a dollar. He probably had in possession my goods for about say a minute. About far as the end of this tabernacle where he got on a train.
Zvakanaka. Paka uya, ndakafunga kuti kudaini ndaiziva kuti aibhadharwa. Asi, ndaingomupawo pawo hafu yedhora. Iye anga akabata zvinhu zvangu nguva ingasvika tingati miniti. Pakada kureba kusvika kunogumira tabhanakeri ino paakakwira muchitima.
I stepped up on the train first and just reached down and got it. I gave him a half dollar. He said, "Just a minute." I said, "What is it, sir?"
Ndakakwira chitima kutanga. Ndakatambanudza maoko, ndikatambira. Ndakamupa hafu yedhora. Akati, "Mire zvishoma." Ndakati, "Chii changamire?"
He said, "I packed 3 bags for you." I said, "Yes, sir, that's right. What's wrong?" He said, "My minimum charge is 25 cents a bag. You owe me another 25 cents. See, that's Americanism. Everything's got to be paid."
Akati, "Ndakutakurirai mabhegi matatu." Ndakati, "Hongu chakamire." "Ndizvozvo. Chii chanetsa?" Akati, "Mubhadharo wangu wepasi masenzi makumi maviri nemashanu pabhegi rimwe. Munofanira kundipa mamwe masenzi makumi maviri nemashanu. Maona, ndicho chiAmerica. Zvinhu zvose unofanira kubhadhara."
You go a riding in your car and let it fall into the ditch. And you get somebody to pull you out. You better get ready to pay. Because they're going to charge you for it.
Ukaenda uchityaira motokari yako. Uye, weirega ichiwira mugomba. Zvino wawana mumwe munhu kuti akubudise kunze. Unofanira kugadzirira kubhadhara. Nokuti vanotoda mubhadharo nokuda kwazvo.
If a wrecker comes and gets you, he'll charge you so much a mile. And if the farmer 9 times out of 10 gets his tractor out, it'll be worse than that. You've got to pay for everything that you get done. Everything is pay, money, pay, money.
Makako akauya okutora. Anokubhadharisa mari yakati pamayera. Zvino kana murimi kapfumbamwe kubva mugumi akaunza tirakita yake, zvinenge zvakaipa kudarika izvozvo. Unotofanira kubhadharira zvinhu zvose zvaunoitirwa. zvinhu zvose zvangova badhara mari badhara mari.
And yet how much greater ditch has sin thrown you in? Who could ever get you out of the ditch of sin? But God takes you out of the ditch of sin without money, without price. When there's no one could take you out.
Asi zvakadaro. Igomba guru rakadini umo chivi chakakuwedzira. Ndiani angadai akagona kukuburisa kunze kubva mugomba rechivi. Asi Mwari anokuburisa kubva mugomba rechivi pasina mari, pasina mubhadharo. Apo pasina munhu anogona kukuburisa kunze.
If you don't pay dearly for your record pulling, you'll stay in the ditch. You've got to have the money or you stay in the ditch. But the worst ditch you ever got in is what the devil throwed you in. The ditch of sin and unbelief.
Kana ukarega kubhadhara mari yakawanda makako wako, unogara mugomba, unofanirwa kunge une mari yacho kana kuti unogara mugomba racho. Asi gomba rakaipisisa rawakambopinda mariri ndeiro diabori rakakukanda mariri, gomba rechivi nokusatenda.
God willfully will pull you out without money, without cost.
Amen.
And yet you lay in the ditch. You're sloshing the sin. Don't even call upon him.
Mwari, nokuda hako, vanokudonzera kunze, pasina mari, pasina mubhadharo. Asi zvakadaro, unurara mugomba, uchishamba muchivi, uye, usingatombodana kwaari.
When you get the wrecker out, usually they put a big chain way over into the ditch, wrap it around the bumper or so forth, and begin to crank, and the power of the car begins to pull, and the motors go to operating and pulls you out.
Zino, kana wadana makako kuuyako, kazhinji vanoisa cheni hombe inopinda pasi mugomba, voimonereza pabamba, kana pamwewo, votanga kudonza. Zino simba remota, rinotanga kudonza. Zino michina, inotanga kushanda. Zino, unova wadonzerwa kunze.
When God finds you in the ditch of sin, and hear you calling on him, he sends down a chain that was wrapped around Calvary, the love of God, and hooks it onto your heart, and puts the power of the Holy Spirit there to start pulling.
Amen.
And it don't cost you nothing.
Kana Mwari, akakuwana uri mugomba rechivi, uye okunzwa uchidana kwaari. Anotumira pasi cheni, yakamoneredzwa pakarivhari. Rudo rwa Mwari, zvino oikochekera mumoyo mako, zvino obva aisa simba remweya mutsvene ipapo, kutanga kudonza. Zvino hazvina zvazvinokutorera.
And yet we lay in the ditch. Because we can't pay it with our pockets. We Americans think we can pay it out of our pockets, but you can't. It's without money or without price.
Asi zvakadaro, tinorara mugomba nokuti hatikwanise kubhadhara nehomwe dzedu. Isu vemuAmerica tinofunga kuti tinogona kubhadhara nehomwe dzedu, asi haukwanise. Hapadi mari kana mubhadharo.
You don't pay it at the church. Jesus paid it at Calvary.
Amen.
But people's ashamed of it. They want it in their way. God has a way for you to receive it. And it's free if you'll take it.
Hawi badare pakereke. Jesu akazvibhadhara pakarivhari. Asi vanhu vanonyara nawo. Vanouda nenzira yavo. Mwari vane nzira yekuti iwe ugamuchire. Uye ndiwe mahara. Kana ukautora.
Usually, when they pull you out of the ditch, you're all scratched up. You have to go to the hospital. And before they start working on you, before one thing is done, they ask, who's going to pay the bill?
Kazhinji, pavano kuburisa kubva mugomba, unenge waka marika marika, unofanira kuenda kuchipatara. Uye vasati vatanga kushada pauri. pasati paitwa chinhu chimwe chete vanobvunza ndiani achazobhadhara chikwereti.
If we're going to sew up the wounds, if we're going to pour in the oil and give the shots to inoculate you from blood poison, what kind of an insurance do you have? Before they do one thing, it's got to be money on the line.
Kana tikazosona zvironda, kana tikazodurura mafuta, uye tobaya majekiseni kuitira kuti udzivirirwe kubva kuchefu yemuropa, une mhando yeinsurance yakadii? Vasati vaita chinhu chimwe chete, panofanirwa kuva nemari inofanobhadharwa.
But when our Lord puts his chain of love around your heart and pulls you from the ditch of sin,
amen,
he heals every broken heart, takes away all the sin and the bills put in the sea of forgetfulness to remember against you no more. Come without money or without price.
Asi ishe wedu, kana aisa cheni yake yerudo, yaka moneredzwa moyo wako, uye okudonza kubva mugomba rechivi, anopodza moyo wose wakagodorwa, anobvisa chivi chose. Zvino chikwereti chinoiswa mugungwa rekanganwiro kuti chisazorangarirwazve zvachose kwauri. Uya pasina mari kana pasina mubhadharo.
No matter how bad you're cut up, how bad you're bruised, how your family's done, or what you've done, there's no bill to it. He heals the heartaches, takes away all your sorrows.
Zvisinei kuti wakachekwa zvakaipa sei, kuti wakakuvadzwa zvakadii, kuti mhuri yako yakaita sei, kana kuti wakaita sei, hapana chikwereti kwazviri. Anopodza kurwadziwa kwepamoyo, anobvisa kusuwa kwako kwose.
He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we were healed.
Akakuvadzirwa kudarika kwedu, akaiswa mavanga nokuda kwekusarurama kwedu. Kurohwa kwakatiunzira rugare rwedu kwaiva pamusoro pake, uye nemavanga ake takapodzwa.
It's all free. And we won't receive it. It's because we're dominated by the wrong spirit. We're dominated by a spirit of a nation, the spirit of the world, instead of being dominated by the spirit of God, the Holy Spirit, that leads us and guides us to all truths and makes the Bible so.
Zvose ndezvepachena, uye hatimbougamuchire nokuda kwekuti tinotongwa nemweya usiwo. Tinotongwa nemweya wenyika, mweya wepasi rose. Pane kuti titongwe nemweya waMwari, mweya mutsvene unotitungamirira, uye nokutiratidza gwara kune zvokwadi yose, nokuita kuti Bhaibheri rive saizvozvo.
Some time ago I was talking to an infidel. He said, "Think of it, Mr. Branham. All this misery of life, and the only thing that we have that we're saved is some old Jewish writings."
Nguva yapfuura ndaitaura nemunhu asingatendi, akati, "Fungai nezvazvo vaBranham. Madzudzo ose eupenyu, uye chinhu chega chatinacho kuti takaponeswa, ndezvimwe zvinyorwa zvekare zvechiJudha."
Oh, I said, "Sir, that may be all you have.
Amen.
But I've got something more than that.
Amen. Praise the Lord.
I have the spirit of the one that wrote it.
Amen.
That confirms it and makes it so, every promise."
Amen.
You didn't know how to take that.
Oh, ndakati, changamire, zvinogona kunge zviri izvo zvega zvauinazvo, asi ndine chimwe chakapfuura izvozvo. Ndine mweya weuyo wacho akazvinyora, anozvisimbisa, uye oita kuti zvive saizvozvo vimbiso yose. Haana kuziva kuti angazvitora sei izvozvo.
See, you got to come and buy without money. buy without price. It don't cost nothing. It's free to whosoever will let him come. God pulls you from the ditch.
Munoona, munofanira kuuya kuzotenga pasina mari, kutenga pasina mubhadharo. Hapana chaunobhadhara. Zviri pachena, kuna ani anoda hake, regai auye. Mwari anokudonza kubva mugomba.
Like the man at the gate called Beautiful. He had been ditched from his mother's womb by the devil, who had crippled him in his feet. His way of livelihood was begging alms from the people that passed by.
Semurume aive pagedhi rainzi rakanaka. Iye aive aiswa mugomba kubva mudumbu ramai vake nadhiabhori. Akange amuremadza mutsoka dzake. Nzira yekurarama kwake kwaiva kukumbira zvipo kubva kuvanhu vaipfuura nepo.
And as he sat at the gate that morning, he saw two Pentecostal preachers coming.
Amen.
Not one dime among them. For he said, silver have I none.
Amen.
And a dime is the smallest piece of silver. Silver and gold have I none.
Zino, pakanga akagara pasuo mangwanani iwayo. Akaona vaparidzi vaviri vechipentekosti vachiuya. Vasina kana kobiri remasenzi gumi pakati pavo. Nokuti akati, siriveri handina. Zvino kobiri ndiro siriveri dukusa. Siriveri nendarama handina.
I suppose the man thought something like this. There's no need of getting my cup. Maybe he was trying to save enough money. He was 40 years old. And maybe he was trying to save enough money the physicians could make him a pair of braces to walk on. For he in his ankles is where he was weakened.
Ndinofunga murume, akafunga chinhu chakaita seichi. Hapana chikonzero chekutora komichi yangu. Kuda aedza kuchengeta mari inokwana. Akanga ava nemakore makumi mana ekuberekwa. Kuda aedza kuchengeta mari inokwana kuti vana chiremba vamugadzirire simbi dzemumakumbo. Dzekuti afambe nadzo. Nokuti iye, muzvitsitsinho zvake, ndimo maakanga asina simba.
And maybe he had to have the money to lay on the line before the physicians would give him a support. And surely there's no need of him holding his cup to these Pentecostal preachers that had nothing. The opportunity, was very poor of ever being able to find a penny from them fellows.
Uya zvichida, aifanira kuva nemari yacho, inofanira kufanobhadharwa, vana chiremba vasati vamupa rutsigiro. Zvino, zviro kwazvo hapana chikonzero chekusimudza komichi yake kuvaparidzi vechipentekosti vakanga vasina chinhu. Mukana, ivo, waiva mushomanani kwazvo, wekuti agone kuwana kana kobiri, kubva kumachinda aya.
But when he looked into their face, one young and blushing with youth, the other old and wrinkled, as Peter and John went up to the gate.
Asi pakatarisa muchiso chavo, mumwe wechidiki achinyara nehudiki, mumwe wacho mutana uye akaunyana pachiso, apo Johane, apo Petro na Johane vachienda kumsoro kusuo.
He saw something. And that youthful man, that is, the blush was a little greater than ordinary.
Akaona chimwe chinhu mumurume wechidiki uyu, chekuti kunyara, kwaive kwakati nyanyei kukura, kudarika kwamazuva ose.
He saw beneath the wrinkles and cares of the Galilean sun that has scorched the old fisherman's face, there was a joy unspeakable and full of glory. He saw something that seemed to be a little different.
Akaona pasi pekunyana nezvinetswa zvezuva reGarirea rakanga rapisa chiso chemuredzi wehove uyu mutana. Kwakanga kune mufaro usingataurike uye uzere nekubwinya. Akaona chimwe chinhu chakaita sechakati sianei.
You know, there's something about Christianity that makes people look different.
Hallelujah.
They are the prettiest people in all the world.
Munoziva, pane chimwe chinhu pamusoro pechikristu chinoita kuti vanhu vataridzike zvakasiyana. Ndivo vanhu vakanakisa pasi rose.
And he got his cup and he held it off. And the apostle Peter, being the oldest, said, silver and gold have I none. In other words, I can't help you any to buy these crutches. Silver and gold have I none, but such as I have.
Amen.
Zvino, akatora kumichi yake, ndokuiisa pasi. Zvino maapostora Petro, ari iye mukuru akati, siriveri nendarama handina. Nemamwe mashoko, handi kwanisi kukubatsira kutenga madondoro aya. Siriveri nendarama handina, asi icho chandinacho.
He had been to buy from him that had honey and the joys of the wine of salvation. He had just come 2 or 3 days before that from Pentecost where something had happened.
Anga anotenga kwari uyo akanga ane huchi pamwe nemifaro yewaini yeruponeso. Akanga achangouya mazuva maviri kana matatu zvisati zvaitika. Kubva kuPentecost apo chimwe chinhu pachakanga chaitika.
And the young man sprung with a great big amen to it and looked into his face.
Amen.
What happened? That chain of sympathy, the compassion of him that said I had compassion on the sick.
Amen.
That same spirit had taken place in the old fisherman's heart.
Zvino mujaya wechidiki akakwakuka nezi ameni guru kwazviri. Zvino ndokutarira muchiso chake. Chii chakaitika? Cheni iya yekunzwira. Tsitsi dzeuyo akati ndakava netsitsi pane vanorwara. Mweya mumwe chete iwoyo wakanga watora nzvimbo mumwoyo wemuredzi wehove wakare.
He said, as far as money I have none. But I've got something that'll take its place a million times.
Amen.
Such as I have.
Akati, kana zviri zvemari handina, asi ndine chimwe chinhu chichatora nzvimbo yayo zvakapetwa kamirioni, se icho chandinacho.
I remember Peter was a Jew, and they loved money naturally. But this Jew had been converted. Not such as I have, sell I thee. But such as I have, give I thee.
Zvinorangarirai, Petro aiva muJudha, uye vanoda mari pamasikiro. Asi muJudha uyu akanga atendeuka. Kwete, icho chandinacho, ndinokutengesera. Asi, icho chandinacho, ndinopa kwauri.
Such as I haven't got a penny in my pocket. I couldn't buy a loaf of bread or I couldn't buy nothing, I don't have a cent. But if you can receive it, such as I have, I'll give to you because it was given to me.
Praise God. Praise my holy name.
That's what we need.
Hallelujah.
Such as I have, give I thee.
Icho chandinacho, handina kana kobiri muhomwe mangu, handikwanise kutenga rofu rechingwa. Hapana chandinokwanisa kutenga, handina kana sendi, asi kana ukakwanisa kuchigamuchira, icho chandinacho, ndinopa kwauri nokuti chakapiwa kwandiri. Ndizvo zvatinoda, icho chandinacho, ndinokupa iwe.
What do you have, sir? I've been up to him that sells milk and honey without price. I'll give it to you. You don't owe me nothing for it. If you can receive it, I'll give it to you.
Chii chamunacho changamire. Ndakanga ndiri kune uyo anotengesa mukaka nehuchi pasina mubhadharo. Ndinozvipa kwauri. hauna chikwerete kwa ndiri nokuda kwazo. Kana uchikwanisa kuzvigamuchira, ndinozvipa kwauri.
Not as one who would charge, but those who would give, because as freely as you receive, freely give.
Yeah,
amen. It had been the commission of his Lord just 3 days before.
Kwete se uyo anobadarisa. Asi avo, vanokwanisa kupa. Nokuti, sekugamuchira. Kwa makaita pachena, ipaiwo pachena. Kwanga kuri kutuma kwa ishe wake, mazuwa matatu achangopfuura.
Go into all the world, preach the gospel. He that believeth and is baptized shall be saved, and he that believeth not shall be damned. These signs shall follow them that believe.
Endai pasi rose, paridzai evangeri. Uyo anotenda uye obhabhatidzwa achaponeswa. Uye uyo asingatendi achatongwa. Zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda.
In my name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. If they drink deadly things, it shall not hurt them. If they take up serpents, it will not bother them. As freely as you have received, freely give.
Muzita rangu, vachadzinga madimoni. Vachataura nendimi itsva. Kana, vakanwa zvinouraya, hazvinga vakuvadze. Kana vakabata nyoka, hainga vakuvadze. Sezvo makagamuchira pachena, ipaiwo pachena.
Amen.
That Jew had been changed.
Hallelujah.
What we need in America is a changing of the Holy Spirit to take the place of some of our religious rituals.
Hallelujah.
As freely as you receive, freely give.
Mujuda uyu. Akanga ashandurwa. Chatinoda mu America kushandurwa kwemweya mutsvene kuti utore nzvimbo yemaitiro etsika dzedu dzezvinamato. Sekugamuchira kwamakaita pachena, ipaiwo pachena.
Such as I have, give I thee in the name of Jesus Christ of Nazareth. Rise up and walk.
Hallelujah.
Faith in that unadulterated name of the Creator. No wonder he went leaping and jumping and praising God.
Sezva ndinazvo, ndinokupa iwe, muzita raJesu Kristu weNazareta, simuka ufambe, kutenda, muzita iroro risina kusvibiswa remusiki. Ndicho chikonzero akaenda achitomuka, nokusvetuka, nekurumbidza Mwari.
Oh, you know the great things, he'd maybe sat there 40 years trying to get enough money to buy him some crutches. But he couldn't do it.
Oh, munoziva, zvinhu zvikuru, kuda akanga agara ipapo, kwa makore makumi mana achiedza kuti awane mari inokwana kuti atenge madondoro, asi hana kukwanisa kuzviita.
But right in the most unexpected place, and the unexpected time, and the most unexpected insufficient people, he got what he wanted.
Amen.
I'm so glad that God does it that way.
Asi, imamo munzvimbo isingatarisirwe. Uye, panguva isingatarisirwe. Uye muvanhu, vasingatombotarisirwe. Vasina chavanacho, akawana zvaaida. Ndinofara kwazvo kuti Mwari, vanozviita nenzira iyoyo.
And a bunch of little so-called holy rollers one night, I found what I wanted that money could not buy.
Amen. Praise the Lord.
In a bunch of illiterate, uneducated, poorly dressed people, Negroes to begin with, out yonder in a little old converted saloon on the floor, I found a price, a jewel.
Zino, rimwe boka duku. Revanonzi, vatsvene vanoumburuka umwe usiku. Ndakawana zvandaida, izvo zvisingakwaniswe kutengwa nemari. Muboka revanhu, vasingagone kuverenga nekunyora. Vasina kudzidza. Vasina kupfeka zvakanaka, vechitema. Pakutanga kwacho. Kunze uko muimba diki, yekunwira doro yakashandurwa. Pasi pahuriri, ndakawana mubairo, dombo rakakosha.
when that old darkie looked in my face and said, "Have you received the Holy Ghost since you believed?"
Amen. Hallelujah.
Oh, it was something that I wanted. I didn't expect to find it amongst those people, but they had what I needed.
Apo uyo wechitema, paka nditarisa pachiso, zino ndokuti, wakagamuchira mweya mutsvene here kubva zvawakatenda. Oh, chakanga chiri chimwe chinhu chandaida. Handina kutarisira kuchiwana pakati pevanhu ivavo. Asi, vakanga vane zvandaitoda.
Amen.
Do you in today? They wouldn't accept what we got. But that's what they need.
Amen.
Khrushchev. All the rest of them need Christ in the baptism of the Holy Ghost.
Amen.
Ve UN nas hava kwanise kugamuchira zvatinazvo. Asi ndizvo zvavanoda. Khrushchev nevamwe vose vanoda Kristu.
It'll change their dispositions. It'll make men who they hate become brothers. It'll take greed away and malice and strife and put love and joy and peace.
Amen.
Goodness and mercy.
Zino shandura mazvibatiro avo. Zino ita kuti varume vavanovenga dzive hama. Zino visa makaro utsinye uye negakava. Zino zoisa rudo nemufaro nerugare kunaka netsitsi.
Yes, in the unexpected places, sometimes where you find what you're looking for.
Hongu, munzimbo dzisingatarisirwe, dzimwe nguva ndimo maunowana zvauri kutsvaka.
What would the children of Israel have given? All the spoils of Egypt, when their lips were bleating, when their tongue was hanging from their mouth. They would have given all the gold that they spoiled the Egyptians for one good gold drink of water.
Ko, vana veIsraeri vangadai vakapa chii zvakatapwa zvose zveIjipita. Apo miromo yavo yaijuja ropa. Apo rurimi rwavo rwakarembera pamuromo wavo. Vangadai vakapa goridhe rose ravakatapa kubva kuvaIjipita kuti vawane mvura imwe chete yakanaka inotonhorera.
Their leaders of the wilderness had led them from oase to oase, from ditches to springs. But they were all dry.
Vatunga miri vavo, vemurenje, vangava vatunga mirira kubva kuchitubu, kuenda kune chimwe chitubu, kubva kumakomba, kuenda kuzvitubu, asi zvose zvaive zvakaoma.
Then there come without money or without price. The voice spoke to the prophet and said, "Speak to the rock."
Amen.
The dry thing in the wilderness. Yeah. The farthest thing from water.
Zino ndokuuya, pasina mari, kana pasina mubhadharo. Inzwi rakataura kumuprofita, uye rikati, taura kudombo. Chinhu chakaomesesa murenje, chinhu chiri kure kure nemvura.
There their thirst was quenched without money or without price. Speak to the rock, not pay the rock.
Amen.
But speak to the rock.
Ipapo nyota yavo yakapedzwa pasina mari kana pasina mubhadharo. Taura kudombo, kwete kubhadhara dombo. Asi, taura kudombo.
He's still the rock tonight. He's the rock in a weary land. If you're journeying in that weary land, speak to the rock. Don't have to pay him, speak to him.
Achiri dombo maneru ano. Iye idombo munyika yakaoma. Kana uri parwendo munyika yakaoma iyi. Taura kudombo. Autombofaniri kumubhadhara. Taura kwaari.
And he's a very present help in a time of trouble.
Amen.
If you're sick, speak to the rock.
Hallelujah.
If you are sin sick, speak to the rock. If you're weary, speak to the rock.
Amen.
Uye, mubatsiri aripo, munguva yamatambudziko. Kana uchirwara, taura kudombo. Kana uchirwara nechivi, taura kudombo. Kana wakaneta, taura kudombo.
See, it looked like it'd be anywhere. It looked like if there's no water down in the little places where there were springs, there wouldn't be no water up on that mountain but the rock. God does things just backwards from what man thinks.
Amen.
The rock, the driest place in the wilderness. But he said, speak to the rock.
Maona, zvaita kunge inogona kuva kwese kwese. Zvaita sekuti, kana kusina mvura zasi munzvimbo diki. Kwa kanga kune zvitubu, hapaizombove nemvura pamusoro pegomo iroro, padombo. Mwari anoita zvinhu, achidzoka kumashure pane zvinofungwa nevanhu. Dombo, nzvimbo yakaomesesa murenje, asi akati, taura kudombo.
Today people are so deceived. They think if they can go and say their prayers, pay some priest to say a few prayers for them, pay their way through. If they'll build some big church somewhere and some rich man will sponsor it, go on living in lust. Have somebody else to pray for him. He thinks that's it.
Nas, vanhu vakanyengereka chaizvo. Vanofunga kuti kana vakaenda. Uye, vonotaura minamato yavo. Vobhadhara muprisita kuti avaitire minamato mishoma. Kubhadhara nzira yavo kuti vapinde. Kana, vakavaka kereke huru kune imwe nzvimbo. Uye mumwe munhu. Akapfuma oitsigira nemari, oenda mberi achirarama muruchiva. Ova nemumwe munhu kuti amunamatire. Anofunga kuti ndizvozvo.
God don't want your filthy money. All the thing he wants is your devotion and your life to speak to him.
Mwari, havadi mari yako ine tsvina. Chinhu choga chaanoda kuzvipira kwako neupenyu hwako kuti utaure kwaari.
God has given you money. Don't spend it for things that satisfies not. Spend it for things that satisfies. But to bring real satisfaction, you can't get it until you speak to the rock.
Mwari akakupai mari. Musaipedza kuzvinhu zvisingagutsi. Ishandisei kuzvinhu zvinogutsa. Asi, kuunza gutsikano chaiyo. Haukwanisi kuiwana. Kusvikira wataura kudombo.
He brought forth life, giving waters without money or without price. And they drank and their camels drank and their children drank and it's still a fountain flowing in the wilderness.
Akaunza mvura dzinopa upenyu. Pasina mari, kana pasina mubhadharo. Zvino vakanwa, uye ngamera dzavo dzikanwa, nevana vavo vakanwa. Uye chichiri chitubu chiri kuyerera murenje.
And so is he the rock today in this weary land for a perishing people. And whosoever believeth on him shall not perish, but have eternal life.
Zvino, saka iye idombo nhasi munyika ino yakaoma. Kuvanhu vari kuparara. Ani nani anotenda kwaari haangaparari, asi ane upenyu husingaperi.
Notice, every night they didn't have to wonder about bread. Their bread was brought to them every night freshly.
Cherechedzai, usiku wega wega, vanga vasinganetseki pamusoro pechingwa. Chingwa chavo chaiunzwa kwavari, usiku wega wega, chichangoburwa.
We go today to get a loaf of bread. If you're a beggar, and you walk over here to the store and say, I will desire a loaf of bread. He says, show me first your quarter. I must have 25 cents for this loaf of bread.
Tinoenda nhasi kunowana rofu rechingwa. Kana uri mupemi, uye wofamba uchienda kuno kuchitoro, wobva wati, ndinoshuvira rofu rechingwa. Anobva ati, ndiratidze kutanga masenzi makumi maviri nemashanu ako. Ndinofanira kuwana masenzi makumi maviri nemashanu erofu rechingwa ichi.
What have you got when you get it? This is a little off a cater. But you've got the lowest that the wheat can produce. They take all the vitamin out of it, all the bran, and give it to the hog.
Zino, chicha unachokana wachiwana. Izi, zakati budei mugwara zishoma. Asi, unechaka dereresa kudarika, chino gadzirwa negorosi. Vanobvisa ma vitamini ose kuvamariri. magufu ose zinova pakunguruve.
Mix up a bunch of paste that holds the bran together and sifts it out and makes a loaf of bread made up with dirty, filthy hands? Many times.
Vano sanganisa makanyaniswa, anubata magufu pamwechete, uye vozipepeta, vogadzira rofu rechingwa. Raka gadzirwa nemaoko akasviba, anetsvina kazhinji kacho.
You see what you find in your bread sometimes, lumps of hairs and immoral things and rat pieces and everything else that falls into those bakeries.
Unoona, zaunowana muchingwa chako, dzimwe nguva, zvidimbu zvevhudzi, nezvinhu zvetsvina, nezvidimbu zvezvekuputirisa, uye nezvimwe zvose zvinowira munobikirwa chingwa.
Sinful people with venereal diseases and everything mixing into it, you'd see it made up, you wouldn't even eat it. And yet you pay your 25 cents or you don't get it.
Vanhu vazere nezvivi, vane zvirwere zvepabonde, nezvose, zvichisanganiswa mazviri, kana ukachiona chichigadzirwa, iwe, hawaizombochidya, asi zvakadaro, unobhadhara masenzi ako makumi maviri nemashanu, kana kuti hauchiwane.
And God fed them every night with bread made by angels' hands.
Amen.
Without money, without price. And today, that bread represented Christ's spiritual life. Came down for heaven to give his life.
Uye mwari, akavapa chikafu usiku wega wega, nechingwa chakagadzirwa nemaoko engirozi. Pasina mari, pasina mubhadharo. Zvino nhasi, chingwa ichocho chinomiririra Kristu, upenyu hwepamweya. Akaburuka kubva kudenga kuti ape upenyu hwake.
God gives his children every day a new experience. You remember if they kept the bread over it contaminated.
Zvino mwari, anopa vana vake mazuva ose chiitiko chitsva. Unorangarira kana vakachengeta chingwa kusvika mangwana. Chaiora.
You hear someone talking about, well, I'll tell you, I'm a Lutheran, I'm a Presbyterian Baptist, I'm a Pentecostal. That's just an old handmade loaf of bread. That's all there is to it, just as filthy and made up with hands of man.
Unonzwa mumwe munhu achitaura zvokuti, zvakanaka, ndinokuudzai, ndiri muLutheran, ndiri muPresbyterian, Baptist, ndiri muPentecost, ringori rofu rake rechingwa, rakagadzirwa nemaoko. Ndizvozvo chete zvariri. Rakangosviba, uye rakagadzirwa nemaoko evanhu.
But when you hear an experience of a testimony fresh, amen, this morning in prayer, the Holy Spirit baptized my soul freshly.
Amen.
Oh, brother, that's angel's food.
Hallelujah.
He feeds them freshly every day. From heaven.
Asi, paununzwa chiitiko, chechapupu chichangoitika. Mangwana ni ano mumuna mato. Mweya mutsvene, wabhabhatidza munhu wangu wemukati patsva. Oh, hama, ndicho chikafu chengirozi. Anova pachikafu chicha, mazuva ose kubva kudenga.
Showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead.
Kunaya kwemaruva fadzo, tinokuda. Madonwe etsitsi, anodona, akati komberedza. Asi kunaya uku, tinokukumbira nesimba.
Oh, yes, send down from heaven freshly, Lord. Christ, the bread of life, cast it into my heart and let me enjoy his great presence.
Oh, hongu, tumirai kubva kudenga patsva Ishe, Kristu, chingwa cheupenyu. Chikandei icho mumoyo mangu, uye regai ndifadzwe neupo hwake hukuru.
Sure, they were thankful. They were grateful. And any man or woman that's born to the Spirit of God and receives the Holy Ghost will always be thankful. No matter whatever happens, you'll be grateful.
Chokwadi, vaiva nokutenda. Vakapa kutenda. Zvino wose murume kana mudzimai akaberekwa nemweya waMwari. Uye ogamuchira mweya mutsvene. Anogara achitenda. Zvisinei kuti chii chaitika. Unenge uchipa kutenda.
Like the little blind boy up in the mountains, little Benny, who was born about 8 months old, cataracts began growing over his eyes. His parents was poor. They lived on the old clay hillside. And they knew that those operation could save little Benny's eyes so he could see.
Sekamu komana kadiki bofu. Kumsoro kumakomo. Benny, mudiki. Akabarwa. Avane mwezi inenge misere kuberekwa. Tsanga yakatanga kukura mumaziso ake. Vabereki vake vaiva varombo. Vaigara pachikomo chekare chedhaka. Uye vaiziva kuti maoperation aya aigona kuponesa maziso aBenny mudiki. Kuti akwanise kuona.
He was a boy now of about 12 years old. His parents could just get enough to get their bread and meat for the year. They couldn't afford the operation.
Anga ava mukomana zvino wemakore angaita gumi nemaviri. Vabereki vake vaingokwanisa kuwana zvakakwana kuti vawane chingwa nenyama zvepagore. Vakanga vasingakwanise kubhadhara operation yacho.
All the neighbors together seeing little Benny trying to play with the little kid. He's out there blind. He couldn't see what he was doing. They felt sorry. And each one that year put in a little extra part of crop. They labored a little harder in the sunshine.
Vavakidzani vose pamwe chete. Vakaona Benny muduku. Achiedza kutamba nevamwe vana vaduku. Kunze uko. Aribofu. Haikwanisa kuona. Zvaive ari kuita. Ivo vakanzwa urombo. Zvino mumwe nemumwe gore iroro. Vakati wedzerei zvirimwa. Vakashingaira. Zvakati simbei zvishoma. Mukupisa kwezuva.
When the crops are sold in the fall, they took the money and put little Benny on the train and sent him to the doctor.
Zvino zvirimwa pazvakatengeswa muchirimo. Vakatora mari vakaisa Benny mudiki pachitima. Ndokumutumira kuna chiremba.
They performed the operation successfully. And when he returned back, all the neighbors gathered around when little Benny got off the train. His little bright eyes are shining. He began to scream and cry as he looked up on their faces.
Vakaita operation yakabudirira. Zvino paakadzoka, vavakidzani vose vakaungana apo Benny mudiki. Akaburuka kubva muchitima. Maziso ake, maduku akajeka achipenya. Akatanga kudanidzira pamwe nekuchema apo akatarisa pazviso zvavo.
One of the conductors said, "Son, what did it cost you for that operation?" He said, "Mister, I don't know what it costs these people, but I'm so glad that I can see their faces. You paid the price."
Mumwe kondakita womuchitima akati, "Mwanakomana, zvakakutorera mari yakadini pa operation iyi?" Akati, "Changamire. Handiziva kuti zvakavatorira chii vanhu ava. Asi ndinofara kuti ndinokwanisa kuona zviso zvavo avo vakabhadhara mubhadharo."
That's the way we feel. I don't know what it cost. God, I know he gave me the best. He had his son. But I'm so thankful to have this spiritual sight that I can look into his face and know that he died for me.
Ndiwo manzwiro atinoita. Handizive. Zvakatorera mwari. Ndinoziva kuti akandipa zvakanakisa zvakanga anazvo mwanakomana wake. Asi ndinotenda zvakanyanya kuva nekuona kuku kwepamweya kuti ndinokwanisa kutarisa pachiso chake uye ndoziva kuti iye akandifira.
I don't know what it costs him. We have no way to estimate it. The price is too great. I could not tell you how it is, but I'm thankful. I'm grateful that wherein I was once blind, I can now see.
Handizive kuti zvakamutorerei. Hatina nzira yekufungidzira kukura kwacho. Mubhadharo wacho wakanyanyisa kukura. Handikwanise kukuudzai kuti wakaita sei. Asi ndinotenda. Ndinotenda kuti ndakambenge ndiri bofu. Iko zvino ndave kuona.
I'm grateful that when Mayo brothers told me my time was up, when the doctors told me that I couldn't live no longer, 25 years ago, I'm alive today. I don't know what it cost God, but I'm thankful I'm alive.
Ndinotenda zvikuru kuti paya Mayo brothers pavakandiudza kuti nguva yangu yakanga yakwana. Apo vanachiremba pavakandiudza kuti handichakwanisa kurarama zvachose makore makumi maviri nemashanu apfuura nasi ndiri mupenyu handizive kuti Mwari zvakamutorerei asi ndinotenda ndiri mupenyu.
Once I was a sinner bound in sin with heartaches, dreading death. But today death is my victory. Hallelujah. Amen. It'll only bring me in the presence of Him I love that I can look up on His face. He changed a thing by an operation. He'd taken my heart and made it anew. I know something happened to me.
Ndaimbove mutadzi, ndakasungwa muzvivi, nezvinorwadzisa moyo. Ndichitya rufu, asi nhasi, rufu kukunda kwangu. Hareruya! Runongondiunza muhupo hweuyo wandinoda, wandinokwanisa kutarisa pachiso chake. Akashandura chinhu chacho, neoperation, akatora moyo wangu, akauita mutsva. Ndinoziva pane chimwe chinhu chakaitika kwandiri.
In a paper last fall, in Minnesota, there was a little boy who took his bicycle and went to church one morning, the Sunday school. Another young man in the neighborhood, he didn't have no business with Sunday school. He took his girlfriend and went skating.
Mupepa, mumatsutso apfuura. Ku Minnesota, pane mukomana mudiki akatora basikoro rake, akaenda kukereke mamwe mangwanani ku Sunday school. Mumwe mujaya, munharaunda, akanga asina basa ne Sunday school. Akatora shamwari yake chisikana, vakaenda kunotamba.
And the man was a grown man. And he got in thin ice and fell. He laughed at the little boy that morning as he went down the road. Told his girlfriend, said, that's a bunch of fanatics going over to that church.
Zino murume, anga ava murume akura. Zino akapinda pachando. Chakatete pa akawira. Anga amboseka mukomana muduku uya. Mangwana ni iwayo. Panga achienda achidzika nenzira. Akaudza shamwari yake chisikana akati, iboka remipengo rinoenda kukereke uko.
And when he fell through the ice, his girlfriend was away from him. She was light. She got away. But when he come up and put his arms on the ice, he was paralyzed and hung over the ice.
Zvino paakadonhera muchando, shamwari yake chisikana yakanga iri kure naye. Aive akareruka, akaenda kure. Asi paakauya pamusoro ndokuisa maoko ake pachando, akabva aoma mutezo ndokurembera pachando.
His girlfriend tried to reach out to him, but she was too heavy, she'd break in the ice. He screamed to her, go back, you'll only fall in and we'll both drown. He screamed, he cried, and nothing to help him.
Shamwari yake chisikana, yakaedza kusvikira kwaari. Asi musikana airema zvikuru, aipusa chando. Mukomana akadanidzira kwaari, dzokera, dzokera, unozowira zvino tose tobva tanyura. Akadanidzira, akachema, uye pasina chingamubatsire.
After a while, over the top of the hill, come a little bicycle pedaling, a little boy with a Bible under his arm. He heard the screams and he speeded his little bicycle.
Mushure mechinguva, pamusoro pechikomo, kwakauya kabasikoro kadiki, kachichovwa nekamukomana, kadiki, kane Bhaibheri muhapwa make. Akanzwa kudanidzira ndokumhanyisa kabhasikoro kake kaduku.
Laid his Bible down and ran out on the ice, crawled on his little belly with his good clothes on till he got a hold of the man's arms and kept pulling and backing until he got him off the ice. Run out and flagged a car. They called an ambulance and got him to the hospital.
Ndokuisa Bhaibheri rake pasi ndokumhanyira uko pachando. Ndoku kambaira nedumbu rake duku, akapfeka hanzu dzake dzakanaka, kusvikira abata muoko emurume uyu. Zvino ndokuramba achimudhonza achiuya, kusvikira amubvisa pachando. Ndoku manya kunomisa motokari, vakadana ambulance, vakamuendesa kuchipatara.
After he'd went and paid the ambulance, paid the doctors for the pneumonia shots and things that he would have took, he came to the little boy. He said, son, what do I owe you? He said, nothing. He said, I owe you my life.
Mushure mekunge aenda, ndoku badara ambulance. Aka badara vana chiremba. Nukuda kwema jekiseni ema bayo ni zinu. Zangadai akatora. Aka uya kumukoma na mudiki. Akati, mwanakomana, ndine chikwereti chakadii kwauri? Akati, hapana. Akati, ndine chikwereti cheupenyu hwangu kwauri.
Think of it. Money could not pay it. It was his life. That's the way we ought to feel towards God. Not to buy our way through with something, but we owe God our life, for we were dying and sinking in the ditch of sin. God showed his arms of robe around me.
Fungai nezazo. Mari hayaikwanisa kuchibhadhara. Wakanga huri hupenyu hwake. Ndiyo manzwiro atinofanira kuita kuna Mwari. Kwete kutenga nzira yedu yekupinda nechimwe chinhu. Asi tine chikwereti cheupenyu hwedu kuna Mwari. Nokuti takanga tichifa nekunyura mugomba rechivi. Mwari akakanda maoko ake nehanzu zvakandipoteredza.
I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Really deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me. Now safe am I.
Ndakanga ndichinyura pakadzika muchivi kure nemahombe kombe ane rugare. Ndine majanga akadzika kwazvo mukati ndichinyura zvekusazomuka zvakare. Asi tenzi wegungwa akanzwa kuchema kwangu kusina tariro. Kubva mumvura akandisimudza. Zvino ndakachengetedzeka.
I owe him my life. You owe him your life. You owe him your life to serve him. Not to give it to walk about and brag about your church denomination. Not to go about and criticize others. But to try to serve and to save others. And to bring them to a knowledge of the Lord Jesus Christ.
Ndine chikwereti cheupenyu hwangu kwaari. Une chikwereti cheupenyu hwako kwaari. Une chikwereti cheupenyu hwako kwaari. Kumushumira iye. Kwete kuhupa, kufamba, uchizvitutumadza pamusoro pekereke yako yesangano. Kwete kufamba, uchishoropodza vamwe. Asi kuedza kushumira nekuponesa vamwe.
The prodigal son, in closing, I might say this. When he had wasted all his living, the father's living, with riotous living, and when he was returning home, he was laying in a pig pen, and he come to himself.
Mwana muparadzi, mukuvara. Ndinogona kutaura izvi. Pakanga aparadza pfuma yake yose, pfuma ya baba, nekurarama zvisina hanya. Uye, pakanga ave kudzokera kumba. Ainge, akarara mudanga renguruve. Uye, akadzokera pafungwa dzake chaidzo.
And he said, how many hard servants my father has got that has enough to spare and here I am dying for want.
Zvino akati, varanda vangani, baba vangu vavainavo. Vane zvakawanda zvekutosiya. Zvino hezvo ndiri pano, ndiri kufa nekushayiwa.
What if he tried to say, wonder if I've got some money? I could pay dad back what I spent in running with. But he knew the nature of his father. And he said, I will arise and go to my father.
Ko, dai akaedza kutaura kuti. Ko, dai ndanga ndine mari. Yandai kwanisa kudzorera baba. Yandaka pedza mukumanyidzana nayo. Asi aiziva hunhu hwababa vake. Zvino akati, ndichasimuka ndoenda kuna baba vangu.
The father never said, wait a minute, son. Are you bringing my money back? No, he never charged him for his sins. He was glad that he was coming back. He was glad that he'd come to himself. Because he was his son. He was his own child. He was glad he was on his road home.
Baba havana kuti, mira zvishoma mwana komana. Uri kudzorera here mari yangu? Kwete, havana kumubhadharisa nokuda kwezvivi zvake. Vaitofara nokuda kwekuti ari kudzoka. Vakafara nokuti akanga adzokera papfungwa dzake chaidzo nokuti akanga ari mwanakomana wavo. Anga ari mwana wavo pachavo. Vaifara nokuti aiva munzira yake yekumba.
Now he didn't endorse his sin, but he was glad when he come to himself and said, I have sinned before my God and before my Father. I will arise and go to him.
Zvino, havana kupembedza chivi chake, asi vakafara paakanga adzokera papfungwa dzake chaidzo zvino, ndokuti, ndakatadza pamberi pamwari wangu, uye nepamberi pababa vangu. Ndichasimuka, ndoenda kwavari.
And when he saw him far off, he ran to him and kissed him. And he said, kill the fatted calf without money. Bring the best robe without money. Bring a ring without money. Put it up on his finger.
Zvino pavakamuona, ari kure. Vakamhanyira kwaari. Zvino ndokumutsvoda. Zvino vakati, urayai mhuru yakakora, pasina mari. Unzai hanzu yakanakisa, pasina mari. Unzai mhete, pasina mari. Isei pamunwe wake.
Let us eat, drink, and be merry, for this my son was lost and is now found. He was dead and he's alive again.
Amen.
Let us be happy about it.
Ngatidyei nokunwa, uye tifare, nokuti mwanakomana wangu uyu anga akarasika, uye zvino awanika. Anga akafa, zvino ava mupenyu zvakare. Ngatifarei nokuda kwazvo.
May I say this, friends, to close. The only thing that satisfies, the only real things there is, the only good things there is, cannot be bought with money. They are free gifts of God by Jesus Christ. Salvation of the soul, joy, come and eat and be satisfied.
Regai nditaure izvi, shamwari. Ndivare, chini choga chino gutsa, zvinhu zvega zvechokwadi zviripo, zvinhu zvega zvakanaka zviripo, hazvikwanise kutengwa nemari, zvipo zvaMwari zvemahara, kuburikidza naJesu Kristu, ruponiso rwemunhu wemukati, mufaro, uya udye, uye ugutswe.
Wherefore do you spend money for that which is not bread? And your labor for that which satisfies not. Hearken diligently unto me and eat that which is good and let your soul delight itself in the fatness.
Munopedzereiko mari muchitenga zvisati zviri zvokudya. Nesimba renyu muchitenga zvisingagutsi. Nditeererei zvakanaka uye mudye izvo zvakanaka. Uye mweya yenyu ngaizvifadze nezvakakora.
Incline your ears and come to me here and your soul shall live. And I'll make an everlasting covenant with you even the sure mercies of David.
Rerekai nzeve dzenyu, muuye kwandiri. Inzwai, mweya yenyu igorarama. Ndichaita nemi sungano isingaperi, kunyangu nyasha.
All things that are lasting, all things that are good, all things that are pleasant, all things that are eternal, are free and cost you nothing.
Zvinhu zvose zvinogara, zvinhu zvose zvakanaka, zvinhu zvose zvinofadza, zvinhu zvose zvemunaziendana kuenda, ndezvepachena, uye hazvina chaunobhadhara.
At the ending of the writing of this book, it said, whosoever will let him come and drink from the waters of the fountains of life freely, without money, without price.
Kumagumo ekunyorwa kebhuku rino, rinoti, ani nani anoda, ngauye anwe kubva mumvura dzezvitubu zvehupenyu pachena, pasina mari, pasina mubhadharo.
Why do you spend your money for that which satisfies not? And let the real things that does satisfy free go unpreserved by yourself. Let us pray.
sei muchipedza mari dzenyu kune izvo zvisingagutsi uye mosiya zvinhu zvechokwadi zvinogutsa zvemahara zvoenda zvisina kuchengetedzwa nemi ngatinamatei.
While you are in silence and in prayer, is there in this building this morning those who have not drinking from that fountain? That the desires of the world is still in your life, and you would like to change your drinking place this morning, or the usury of your money?
Apo makanyarara, uye mumunamato. Aripo here, muchivakwa chino mangwanani ano, avo vasina kunwa, kubva pachitubu ichocho, zvokuti zvishuwo zvemunyika zvichiri muupenyu hwako, uye unoda kuchinja nzvimbo yako yekunwira mangwanani ano. Kana kushandiswa kwemari yako.
You'd like to come and buy from God without money, without price, honey and milk, joys of wine. Would you raise your hand and say, remember me, Brother Branham, as you pray.
Unoda kuya kuzotenga kubva kuna Mwari, pasina mari, pasina mubhadharo, huchine mukaka, mifaro yewaini. Ungasimudza ruoko rwako here woti, nirangarirewo hama Branham, pamuri kunamata.
God bless you, sir. God bless you, sir. God bless you, sister. Is there others who would say, remember me, Brother Branham, as you pray?
Mwari akuropa fadzei changamire. Mwari akuropa fadzei changamire. Mwari akuropa fadzei hanzvadzi. Pane vamwe here vanogona kuti ndirangarirewo hama Branham pamuri kunamata.
Some of you young people, yeah, that has wasted your living, the hours that mother spent in prayer for you and dad, all the teaching that has been done to you, and yet you've turned it aside to listen to the whisper of the devil.
Vamwe venyu imi vechidiki, hongu, makaparadza pfuma yenyu, maawa akapedzwa na mai mumunamato, nokuda kwako, na baba, uye, nedzidziso yese yakaitwa kwauri. Asi zvakadaro, wakazviisa parutivi, uchiteerera, kuzevezera, kwa diabore.
Now you're desiring the music of the world, the things of the world, and you're coming to yourself like the prodigal in the pig pen. Would you raise your hand, sister, brother, and say, God, remember me. Bring me to myself this morning. Let me come to Father's house. It don't cost you one thing. He's expecting you.
Zino, wava kushuvira mumhanzi wemunyika. Zino zvemunyika. Zino, uri kudzokera pafungwa dzako chaidzo semuparadzi uya ari mudanga renguruve. Ungasimudze ruoko rwako here, hanzvadzi, hama, uye woti, Mwari, ndirangarireiwo. Ndidzosei pafungwa dzangu chaidzo mangwanani ano. Regai ndiuye kuimba yababa. Hazvikutorere chinhu chimwe chete. Ari kukutarisira.
No matter what you've done, though your sins be as scarlet, they shall be white like snow, red like crimson, they'll be white like wool. Are those in the divine presence that would raise their hands?
Zvisinei kuti wakaitei, kunyange zvivi zvako zvakatsvuka, zvichachena semazaya echando, zvakatsvuka seropa, zvichachena semakushe. Avo vari muupo hwaMwari, vangasimudza maoko avo.
Those who are sick and needy, say, I fell into a ditch. Satan has done evil to me. He's crippled me, made me sick or something.
Avo vari kurwara, uye vane zvishuwo. Iti, ndakawira mugomba. Satani akaita zvakaipa kwandiri. Akandiremadza, uye akandiita kuti ndirware. Kana chimwe chinhu.
I desire this morning God's chain of faith to move into my heart. That'll pull me up from this ditch, like the man at the gate called Beautiful. Raise your hands. God bless you each.
Ndinoshuvira mangwanani ano, cheni yaMwari yekutenda, kuti ifambe ichipinda mumwoyo mangu, inozondibudisa kubva mugomba iri, semurume aive pasuo rinonzi rakanaka. Simudzai maoko enyu. Mwari akuropafadzei mumwe nomumwe.
Lord, I bring to you this hour those who raise their hands for the forgiveness of their sins. Thou art God and God alone, right where they're sitting now. That's where you spoke to them. That's where you convinced them that they were wrong.
Ishe, ndinounza kwa muri, nguva ino, avo vakasimudza maoko avo, kuti varegererwe zvivi zvavo. Imi muri Mwari, uye Mwari ega. Ipo pavagere chaipo zvino, ndipo pamataura navo, ndipo pamaita kuti vabvume kuti vakatsveyama.
When the words found its place and the Holy Spirit began to speak and say, you're wrong. Turn and come again to God the Father.
Apo shoko, rawana nzimbo yaro, uye mweya mutsvene watanga kutaura, uchiti, wakakanganisa, tendeuka udzoke zvakare kuna Mwari Baba.
And they raised their hands to show that they wanted out of this earthly pig pen. To come to Father's house where plenty is, where they'll not have to bring nothing.
Zvino vasimudza maoko avo, kuratidza kuti vanoda kubuda mudanga renguru vere panyika iri, kuuya kuimba ya Baba, uko kune zvakawanda, uko kwavasingafanire kuunza chinhu.
As the poet has well stated, nothing in my hands I bring, just simply to thy cross I cling. May they come sweetly, humbly, be convicted and surrender their lives, and you'll bring forth the best robe and a ring and put upon their fingers and feed them with the manna of the slain lamb. Grant it, Lord.
Sanjanduri, akazvitaura zvakanaka. Hapana chandinouya nacho mumaoko angu. Ndichangobatirira kumuchinjikwa wenyu. Dai vakauya mukutapira, mukuzvininipisa. Nekupomerwa uye vapira upenyu hwavo. Zvino muchaunza hanzu yakanakisa uye nemhete yoiswa paminwe yavo uye muvapa kudya kwemana yegwayana rakabayiwa. Zviitei Ishe.
There are those who are sick and afflicted. They're needy. Satan has thrown them into a ditch. No doubt lack of money for operations. No doubt, maybe many of them could not be operated. Maybe the physician could not remove the cause, even if he had ever so much money. But our God.
Varipo avo, vanorwara nekutambudzwa. Vane zvishuwo. Satani, akavakanda mugomba, pasina kupokana, kushaiwa mari, yema operation. Pasina kupokana, zvichida, vazhinji vavo, havana kugona kuitwa operation. Kuda chiremba, hana kugona kubvisa chinokonzera, kunyangwe dai zvazvo aiva nemari yakawanda. Asi imi muri Mwari.
I pray that this very hour, under the anointing of the Holy Spirit, set and present now, that you'll heal every one of them. May they be healed from their head to their feet, every whit.
Uye ndinonamata nguva ino chaiyo, pasi pechizoro chemweya mutsvene, ugere pano zvino, kuti mupodze mumwe nemumwe wavo, dai vakapodzwa kubva kumusoro yavo, kusvika kutsoka dzavo, zvose hazvo.
If they're without joy, their salvation, they can't enjoy it no more. As David said of old, restore the joy of my salvation. May they receive joy and happiness for their gloom and weary, for thou art a rock in a weary land.
Kana vasina mufaro, ruponeso rwavo havachanakidzwe narwo zvakare. SaDavhidhi wakare akati, dzoreredzai mufaro weruponeso rwangu. Ngavagamuchire mufaro nekufarisisa pakusuwa nekuneta kwavo, nekuti imi muri dombo munyika yakaoma.
You're a shelter in the time of storm. When the devil is hurling every sickness and missile at him, you're a shelter in the time of storm. Let it be so today, God, for we ask it in Jesus' name. Amen.
Muri utiziro munguva yedutu. Apo diabori ari kukandira urwere wose nemiseve kwavari. Muri uti zero munguva yedutu. Ngazvivese kudaro nhasi Mwari. Nokuti tinozvikumbira muzita raJesu. Amen.
Zinyoro
nyoro uye zvakapfava Jesu ari kudana kudana iwe neni nyangwe takatadza ane tsitsi neruregerero ruregerero rwako nerwangu uya kumusha.
How you desire to walk, come up to the altar and kneel down, we might pray with you. Anything that we could do, you're welcome.
Zino, kana uchishuva kudaro, uya kuno ku altari, ufugame pasi, tinogona kunamata newe, tokuzodza, zose zvatinokwanisa kuita, unogamuchirwa. Kuneta, uyai kumusha. Mukuperera nemuhunyoro Jesu ari kudana kudana oh mutadzi uya kumusha.
Do you love him? Teddy, could you give us a card? I love him because he first loved me. Could you get there?
Munomuda here, Teddy. Ungati pawo here, kodi. Ndinomuda, ndinomuda. Nokuti iye akatanga kundida. Ungawana iyoyo here.
Let's sing it to his glory before we change the order of the service just a moment. This is worship. The message has gone forth. I'm so glad that you received it. Pray that it'll do you good. For it did me good to speak it.
Ngatirwimbei kuitira kubwinya kwake tisati tashandura urongwa weshumiro mukanguvana uku kurumbidza maridzo yatoenda ndinofara chaizvo kuti maigamuchira namatai kuti ikuitirei zvakanaka nokuti andiitira zvakanaka kuitaura.
I pray that the same inspiration that was given to me to speak it to you, you received it in the same inspiration it was sent in. May the Lord bless it to your heart.
Ndinonamata kuti kufemera kumwe chete kwapiwa kwandiri kuti ndiitaure kwamuri moigamuchira mukufemera kumwe chete kwayatumwa nako dai ishe vairopafadza mumwoyo yenyu.
All right.
Zvakanaka.
Ah.
Nomuda.
I just close your eyes, as we say. Raise up her hand.
Zino, ingo vare maziso enyu patiri kuimba, simu zaima woko enyu. Di, nomuda. Nokuti. Akatanga. Kundida. Ndo kutenga. Uponeso. Wangu. Pamuti wekarivari.
Now let's just bow our heads. Humming.
Zino ngati kota mise imisoro edu. Tochimba mahongera.
You love him? Isn't he real to your heart? Is there something about him that's just so real? I love him because he first loved me. Throwed out the lifeline from Calvary, hooked it onto my heart.
Unomuda here. Haasu yuma ziro kwazo here, mumo yomako. hapana chimwe chinhu here pamusoro pake chiri chemazviro kwazvo. Ndinomuda nokuti iye akatanga kundida, akakanda tambo yeupenyu kubva paKarivhari ndokuikochekera pamwoyo pangu.
Don't forget, Brother Kermit's going to preach for us tonight. Communion night. If you love the Lord, come down and take communion with us. Lord willing, I'll be here with you. That's Brother Tony Zabel's son-in-law. Brother Tom's from Africa, his son. Fine boy. Real good. Solid Christian. Good little preacher.
Musa Kanganwe. Hama Kemund, vari kuzotiparidzira manheru ano, manheru echirayiro. Kana uchida Ishe, uya kuno utore chirayiro pamwe nesu. Ishe vachida, ndinenge ndinemi pano, ndiye mukwasha wehama Tony Zabel. Hama Tom, vanobva kuAfrica, mwanakomana wavo, mukomana akanaka muKristu, akanaka chaizvo, akasimba. Muparidze mudiki akanaka. Nokuti akatanga kundida. Ndokutenga ruponeso rwangu pamuti weKarivhari.
While we have our heads bowed now, as the piano will continue.
Apo tine misoro yedu yakakotamiswa zvino, apo piano ichienderera mberi.
Lord Jesus, we're fixing to enter another service, Lord. We thank you for the Holy Spirit that spoke to our hearts.
Oh, yeah.
And we are happy, Lord, that you did this for us. And may your word not return to you void, but may it accomplish that which it was purposed to do.
Ishe Jesu, tiri kugadzirira kupinda mune imwe shumiro, Ishe. Tinokutendai, nimweya mutsvene wataura kumwoyo yedu. Zvino, tiri kufara Ishe nokuti imi maitira izvi isu. Uye dai, shoko renyu rarega kudzokera kwamuri, rakadaro. Asi kuti riite icho charakafanirwa kuti riite.
May it stay in all of our hearts to know that all real things and lasting things come from God without money, without price. Why would we struggle then for things and make it such a life and death affair for things that will perish?
Dai ragara mumwoyo yedu yose kuziva kuti zvinhu zvose zvechokwadi. Nezvinhu zvinogara zvinobva kuna Mwari, pasina mari, pasina mubhadharo. Sezvino tichishingairira zvinhu uye tozviita senyaya yerufu neupenyu kuzvinhu zvichaparara.
Let us struggle more, Lord, for things that will not perish, that has no price. The price is freely paid and a bidding welcome. Whosoever will, let him come.
Ngati shingairei zvakawedzerwa, Ishe, kuzvinhu zvisingazoparara, zvisina mubhadharo. Mubhadharo wakabhadharwa pachena, uye nekokero yekuchingamidza. Ani nani anoda, regai auye.
Bless the further part of this service. Grant it, Lord. Meet with us tonight. Bless the baptismal service. May there be a great outpouring. May these people who will be baptized into the name of thy beloved Son, the Lord Jesus, may they be filled with the Holy Ghost.
Ropafadzai chikamu chinotevera cheshumiro ino. Zviitei, Ishe. Uye, musangane nesu manheru ano. Ropafadzai shumiro yerubhabhatidzo. Dai pakava nekudururwa kukuru. Dai vanhu ava vachazobhabhatidzwa muzita remwanakomana wenyu anodikanwa Ishe Jesu. Dai vakazadzwa nomweya mutsvene.
May these people who raise their hands to repent this morning of their sins, may they come, step into the baptismal clothes and go into the pool
and to prove to the world that they have been forgiven of their sins and they're being baptized for them to be remitted off the book. Grant it, Lord.
Dai vanhu ava vasimudza maoko avo kuti vatendeuke mangwanani ano kuzvivi zvavo. Dai vakauya vopinda mumbatya dzekubhabhatidzwa nadzo uye voenda mudziva uye voratidza kunyika kuti varegererwa zvivi zvavo. Zvino vari kubhabhatidzwa kuti zvibviswe kubva mubhuku zviitei Ishe.
Be with Brother Kermit tonight as he brings us a message fresh from the throne. Anoint him with the Holy Ghost.
Ivai nehama Kermund manheru ano pavachatiunzira mharidzo itsva kubva pachigaro choushe. Muzodzei nemweya mutsvene.
And be with us as we take the communion. May our hearts be clean and pure. May there be no defilement in us. May the blood of Jesus cleanse us from all sin.
Amen.
Grant it, Lord. Keep sickness out of our midst and give us joy and peace. Through Jesus Christ we ask it. Amen.
Uye muve nesu, patichatora chirairo. Dai mwoyo yedu, yave yakachena uye isina chipomerwa. Dai pakasava, nechinosvibisa matiri. Dai ropa raJesu, ratichenesa kubva pachivi chose. Zviitei Ishe, chengetedzai urwere usave pakati pedu. Uye mutipe mufaro nerugare. Kubudikidza naJesu Kristu, tinozvikumbira. Amen.
Amen.
Do you love him now? Raise up your hands to him.
Unomuda here zvino, simudza maoko ako kwaari.
Ndinomuda.
Now reach over and shake hands with somebody by you.
Zvinosheverera ukwazisane maoko nemumwe ari pedyo newe.
Reach around, shake hands.
Kutanga, Russell, ndinomuda. Kana ndikafa nhasi, ndinomuda. Ndokutenga. Ndizvozvo, sheverera uchitenderera. Ugwine chishanu. Ruponeso. Pakaruvari.
All right, Brother Neville.
Zvakanaka, hama Neville, nishoko rake. Zvakanaka.